Testimony. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Thursday morning, November 28, 1963, at the Life Tabernacle in Shreveport, Louisiana, USA. Chapupu. Maridzo I na hama William Marion Branham yakaparidzwa china mangwanani mbudzi 28, 1963 pa Life Tabernacle mu Shreveport, Louisiana, USA.
Go down. Thank you. This is kind of a sudden surprise. Well, it's thank you, everybody said that. Thank you very much. I was enjoying those songs. My, I like to hear that. You know, I love good singing. And I hear plenty of it when I come down here.
Hamadon, maita henyu. Izvi zvaita sekundishamisa pakarepo. Zvakanaka iri maita henyu uyo ataura izvozvo. Maita henyu zvikuru. Ndanga nechinakidzwa nenziyo idzodzo. Ini zvangu ndinofarira kunzwa izvozvo. Munoziva ndinoda kuimba kwakanaka uye ndinonzwa kwakawanda kwacho pandinouya zasi kuno.
Usually I'm not when I come down having healing services or something, I have to kind of stay alone.
Kazhinji handisi pandinouya zasi kuno ndine shumiro dzekupodza kana zvimwewo ndinofanira kuita sokugara ndiri ndega ndiri pachizvangu. Uye zvadaro vakomana vanotora matape aya uye zvino kana ndasvika kumba kana ndine rimwe basa rekuita muhofisi. Zvino ndinogara pasi, ndoteerera kune matepi iwayo ndichiya dzokorora kakawanda, uye ndinonzwa zvose zvakataurwa.
And I'm glad to see Brother Herbal so here this morning, an old friend of the gospel.
Uye ndinofara kuona hama Herbal tsapano mangwana neano, shamwari yekare yevangeri.
Many years ago was out in the same work praying for the sick.
Kwemakore mazhinji apfuura, vaive kunze mubasa rimwe chete vachinamatira varwere.
Perhaps years before I ever knew about praying for the sick. And so another man here, personal friend.
Pamwe makore akawanda kumashure ndisati ndaziva nezvekunamatira vanorwara. Zvino saka nevamwe varume pano, shamwari dzepedyo.
I see a great host here last night from the tabernacle up at Jeffersonville. And so we're very glad.
Ndakaona momo huru pano usiku wapfuura vakabva kutabanekeri kumusoro uko kuJeffersonville. Zvino saka isu tiri kufara kwazvo.
And I met Brother Young Brown. I said, Brother Jack said his name was Young and it fits him.
Uye ndakasangana na hama Young Brown. Ndikati hama Jack vakati zita rao raive Young. Uye rino vakodzera.
When he told me he was 60-something years old, I could hardly believe.
Vakandiudza kuti vaive nemakore makumi matanhatu neanoraudzira okuberekwa. Ndakatadza kuzvitenda.
He hasn't changed a bit since the first time I heard his report. Just looks the same.
Havana kumboshanduka napadiki zvapo kubvira panguva yekutanga kunze kuno kuShreveport. Ndizvozvo chaizvo vachiri kutaridzika zvimwe chetezvo.
Well, God is good to us.
Zvakanaka. Mwari vakanaka kwatiri.
And I like those way them songs this morning with a depth to it. There's something that's real, something that means something.
Uye ndinofarira idzo nzira iyo nziyo mangwanani ano ne hudzamu kwadziri chimwe chinhu chemazviro kwazvo chimwe chinhu chinoreva chimwe chinhu.
You can drink it in.
Unogona kuchinwa mauri.
I could hardly refrain from crying right out loud when I heard them singing that song about the 23rd Psalm there.
Ini ndatadza kuzvidzora kubva pakuchema chaiko nezwi guru pandavanzwa ivo vachiimba rwiyo rwuya nezvechimwe chinhu pamusoro pemapisarema 23 ipapo.
And then come over in this lovely song they just sang the trio there.
Uye zvino ndokuuya zvino rwiyo urwu rwakanakisa. Vachangobva kuimba vatatu vaya apo.
Just to think of the something in it that you feel on the inside of you, your emotions pulsating, knows that the kingdom of God is near at hand.
kungofunga nezve pane chimwe chinhu mazviri chaunonzwa mukati mako manyawi ako achipfakanyika woziva kuti umambo hwamwari hwava pedyo.
All these things that we've talked about and wondered about is now fixing to take place.
Zvinhu zvose izvi zvatakataura nezvazvo nekushamisika nazvo zvave kuda kuitika.
Some of us may fall asleep before that time comes, but that will not prevent our resurrection.
Vamwe vedu vanogona kuvata nguva iyoyo isati yasvika, asi izvozvo hazvingadzivise rumuko rwedu.
Because it gives the privilege of coming before those are changed.
Nokuti zvinopa mukana wekuuya vamwe vaya vasati vashandurwa.
Trumpet of God shall sound, the dead in Christ shall rise first, then we which are alive and remain.
Hwamanda yaMwari icharira, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka, zvino isu vapenyu uye vakasara.
Do you notice the order of the resurrection?
Makambocherechedza here urongwa hwerumuko?
Shall be caught up together with them. We meet each other before we meet him.
Tichabvutwa pamwe chete navo. Tinosangana mumwe nemumwe tisati tasangana naye.
Be caught up together to meet them, with them, to meet the Lord in the air.
Tobvutwa pamwe chete kuti tisangane navo, pamwe navo kunosangana naShe muchadenga.
See, he's God. And then when he wants to be worshipped, that's what his very nature is to be worshipped because he's God.
Munoona, iye ndiMwari. Uyezve kana achida kunamatwa, ndizvo zviri hunhu hwake chaiwo kunamatwa, nokuti iye ndiMwari.
And he knows if we were there, be looking out of the corner of your eyes, see if the other one's there.
Uye anoziva kuti dai takazenge tiriko, uchitarisa kunze nepakona yeziso rako uchida kuona kana mumwe wako ariko.
And then it wouldn't be the complete way of free worship.
Asi, uyezve haingazove nzira yakakwana yekunamata kwakasununguka.
When we stand there and we know we've met each other first and greeted each other and then stand by him who calls it all and sing the songs of redemption.
Patinomira ipapo, uye, isu tichiziva kuti takasangana kutanga, uye tikakwazisana. Uye zvino tomira pedyo naiye akakonzera zvese. Uye tichiimba dzimbo dzerudzikinuro.
Brother Jack has many times made the statement when angels will circle the earth with bowed heads not know what we're talking about.
Sehama Jack munguva dzakawanda vakaita chitaurwa. Apo ngirozi padzichakomberedza nyika nemisoro yakakotamiswa dzisingazive zvatiri kutaura pamusoro pazvo.
Because they never been redeemed, but we had to be redeemed.
Munoona, nokuti hadzina kumbobvira dzakadzikinurwa, asi isu taifanira kudzikinurwa.
Now we crown him the King of Kings and Lord of Lords.
Uye tichazomugadza korona samambo wemadzimambo naIshe wamadzishe.
I don't know what to say. I didn't think about saying anything. I just come up here, I guess it's testimony time, just to give a testimony.
Handizivi zvekutaura, handina kufunga nezvekutaura chero chinhu. Ndangouya pano. Tinofungidzira kuti inguva yezvapupu, kungopawo chapupu.
And so tonight, the Lord willing, I think I've looked at the little schedule and for the services.
Uye saka maniru ano, Ishe vachitendera, ndinofunga. Ndatarisa pane urongwa hudiki zvino ini hwemi misangano.
I think I'm to bring my message tonight on the Easter, Thanksgiving message tonight.
Uye ndinofunga ndichaunza maridzo yangu manheru ano yepa Easter kana ndiregerereyo maridzo yokupa kutenda manheru ano.
And then we want to take then the perhaps the rest of the week if the Lord willing and praying for the sick.
Uye zvino tinoda kuti titore zvino pamwe vhiki rose kana Ishe vakatendera kunamatira vanorwara.
We want to gather out after this little jubilee of Thanksgiving.
Tinoda kuti muungane mushure meii jubiri diki yekupa kutenda.
Which is a memorial of a great meeting that was held here one time at Shreveport a few, about 3 years ago when you had this revelation of coming in and the Lord did bless so mightily here in that meeting.
Inova rangaridzo yemusangano mukuru wakaitwa kuno imwe nguva kuShreveport mashoma angaita makore matatu apfuura pamakava nechizaruro ichi chekuuya muno.
uye ishe vakanyatsoropa Father zvine simba pano mumusangano iwoyo.
And I trust that the Lord will continue and may there be souls saved here until the last names on the book. And God's great recording station on high.
Uye ndinovimba kuti ishe vachaenderera mberi uye ngapave nemweya inoponeswa pano kusvikira zita rekupedzesera rava mubhuku munzvimbo huru yekurekodha yaMwari kumusoro.
Those who have accepted Christ as Savior, been filled with His Spirit.
Avo vakagamuchira Kristu semuponesi, vakazadzwa nemweya wake.
Now, let's just bow our heads a moment. I'm thinking of a scripture here.
Zvino, ngatingokotamisai misoro yedu kwechinguvana. Ndiri kufunga gwaro pano.
Lord Jesus, we are most grateful people this morning, but yet we just limited with expression.
Ishe Jesu, tiri vanhu vanotenda zvikuru mangwanani ano. Asi zvakadaro tinongogumirwa pane zvekutaura.
If our hearts could give away to what we want to, we don't know how we would behave ourselves.
Dai moyo yedu yaigona kuvhurira mukana kune izvo isu zvatiri kuda, hatizivi kuti taizozvibata sei.
And there are no wonder you said there will not be room enough to contain the blessing that God would pour out upon us.
Uye ipapo ndokusaka makati hakuzove nenzvimbo yakakwana yekutakura maropafadzo ayo Mwari aizodurura pamusoro pedu.
And we're grateful for this. And we just pray, Lord, as we bow our heads in adoration of you, that you will receive our thanksgiving.
Uye tinotenda nekuda kweizvi. Uye isu tinongonamata Ishe sezvatiri kukotamisa misoro yedu mukuyemura imi kuti muchagamuchira kupa kutenda kwedu.
There's so many things that we have to be thankful for, and we could not express them, but we just say thanks be to God.
Pane zvinhu zvakawanda kwazvo zvatinofanira kutenda nokuda kwazvo, uye hatina kugona kuzviratidza, asi isu tinongoti tinopa kutenda kuna Mwari.
Above all things that we're thankful for is that great gift of God to the world, and when God gave His Son to make a way for our redemption.
Zvino, pamusoro pezvinhu zvose zvatinotenda pamusoro pazvo, ndeicho chipo chikuru chaMwari kunyika, apo Mwari vakapa mwanakomana wavo kugadzira nzira yerudzikinuro rwedu.
We're so grateful for that, and we embrace that.
Tinotenda zvikuru naizvozvo. Uye tinozvimbundira.
And have since, Lord, I can remember since a little boy, that's what I've lived for.
Uye takabvira, ishe ndinogona kurangarira. Kubva ndichiri mukomana mudiki, ndizvo zvandakararamira.
Now as I'm getting old, know that the sun will just set up not many more times till I'll be sunless. And what I've lived for, I'll go to enjoy.
Uye zvino zvandave kukwegura, nokuziva kuti zuva richanyura. Kwete dzimwe nguva dzakawanda kusvikira pandichadaidzwa, uye zvandakararamira ndichaenda kunonakidzwa nazvo.
No, Lord, that there's many fellow citizens of the same kingdom that waits likewise this morning for that time to come.
Ndinoziva ishe kuti pane vagari vazhinji veumambo humwe chete vakamirira saizvozvo mangwanani ano kuti nguva iyoyo izouya.
For that which we have taken the journey for, to serve Him and to try to direct our fellow man to a life eternal, that great hour is soon approaching.
Nokuti ndicho chatakatorera rwendo rwekumushumira uye nekuedza kutungamirira vamwe vedu kuupenyu husingaperi. Iyo nguva huru iyoyo yava kusvika nokukasika.
We can just somehow feel it down in us that it's near, then maybe we are able to think.
Tinogona kungozvinzwa zvakadaro pakadzika matiri kuti zviri pedyo pamwe kupfuura isu zvatinogona kufunga.
And we pray that you'll bless us now and continue with thy blessings that thou has been given us this morning.
Uye tinonamata kuti muzotiropafadza zvino uye muenderera mberi nemaropafadzo enyu amanga muchitipa mangwanani ano.
And now as we read a portion of thy word or a verse or two, we pray that the great Holy Spirit will take these verses in a testimony to His honor. In Jesus' name we pray, amen.
Uye zvino patava kuverenga chikamu cheshoko renyu, kana ndima imwe kana mbiri, tinonamata kuti Mweya Mutsvene mukuru uchatora ndima idzi, uye nechapupu kuitira kukudzwa kwake. Muzita raJesu tinonamata. Amen.
I thought of a place here, I believe it's found in Corinthians, 2 Corinthians 9, the 14th verse and 15.
Ndakafunga nzvimbo pano, ndinotenda inowanikwa muna Makorinde vechipiri 9, ndima 14 ne 15.
By their prayers for you, which long after you for exceeding grace of God in you.
Kuburikidza nokukunamatirai, vanokushuvai nokuda kwenyasha huru dzaMwari pamusoro penyu.
Thanks be to God for his unspeakable gift.
Mwari ngavavongwe pamusoro pechipo chake chisingagoni kurondedzerwa.
Paul, you're speaking of the grace of God that's in you, the unspeakable gift of the Holy Spirit that dwells among the people.
Paulo pano ari kutaura pamusoro penyasha dzaMwari dziri mauri, chipo chisingagoni kurondedzerwa chemweya mutsvene chinogara pakati pevanhu.
He was thanking God for what? That they had the Holy Spirit to come upon these people, the unspeakable gift of God. So rich and pure.
Akanga achitenda Mwari nezvavaive nazvo, Mweya Mutsvene wakanga wauya pamusoro pevanhu ava, chipo chaMwari chisingagoni kurondedzerwa, chakapfuma kwazvo uye chakachena.
Now, I don't have nothing in my mind exactly, so I thought I'd just kind of give a little testimony of my experience with Christ in the last few days. It's been most glorious.
Zvino ini handina kana chinhu mupfungwa dzangu chaizvo izvo, saka ndafunga kuti ndingopa chapupu chidiki chechiitiko changu naKristu mumazuva mashoma apfuura. Chaive chakanyanyisa kubwinya.
All my life, you know, if you've heard me, many of you, and I thought I'd say this for some of the tabernacle people that's sitting here.
Upenyu hwangu hwese munohuziva, makandinzwa vazhinji venyu. Zvino ndafunga kuti ndingataure izvi kuitira vamwe vanhu vepatabernacle vakagara pano.
My congregation in the tabernacle is made up from about three nations of a morning when we speak, Mexico, Canada, United States.
Kuungano yangu patabernacle yakagadzirwa kubva dzingaita nyika nhatu ari mangwanani kana tichitaura, Mexico, Canada, United States.
Every other day there was 28 different states for one little Sunday school service. 28 different states represented.
Potse, ese. Pano rimwe zuva pakanga paine matunhu makumi maviri nemasere akasiyana-siyana pashumiro imwe chete diki yeSunday school. Munoona, matunhu makumi maviri nemasere akasiyana-siyana akamiririrwa.
I want to say this to the glory of God.
Ndinoda kutaura izvi kupambiri kuna Mwari.
And traveling, I think that through prayer and supplications, being an offcast as we were, rejected by the church world as so-called today.
Mukufamba, ndinofunga kuti, kuburikidza nemunamato, nezvikumbiro, tiri vanamurambiwa sezvataiva, takarambwa nekereke inyika, pamadaniro ayo nasi.
That tabernacle has grown into the mightiest headquarters of God's grace of any place in the world.
Tabernacle iyoyo yakakura ikava muzinda wakasimba kwazvo wenyasha dzaMwari kupfuura chero nzvimbo ipi zvayo yandinoziva pasi rose.
I have never seen such as the Lord doing there. It's unspeakable how what he's doing there. Just in humility, just the people coming in from everywhere.
Handisati ndamboona zvakadaro zvakaitwa naShe ikoko. Hazvingogoni kurondedzerwa zvokuti izvo zvaari kuita ikoko. Mungori mukuzvinini pisa vanhu vachingouya kubva kwese kwese.
And we're grateful for that little station of where some of the people around the country gather in to enjoy the grace and spread grace to the others.
Uye isu tinotenda neicho chiteshi chidiki icho vamwe vanhu vekwakapoteredza munyika vanoungana imomo kuti vanakidzwe nenyasha uye voparadzira nyasha kune vamwe.
Now, all my life it seemed I wanted to go west, and many of you have read the stories and hear the tapes. The tape ministry is a worldwide thing everywhere.
Zvino upenyu hwangu hwese zvaiita sekunge ndaida kuenda kumadokero, uye vazhinji venyu makaverenga nyaya nekunzwa matepu. Shumiro yematepu chinhu chepasi rose kwese kwese.
I think it's one way God has got scattered in the message back into the heathen lands, back in where it has to be translated.
Ndinofunga kuti ndeimwe nzira iyo Mwari yavainayo yokuparadzira mharidzo ichidzokera kunyika dzemahedheni seri uko kwainofanira kuturikirwa.
In Germany and so forth, they got tapes that go to their congregations of hundreds and hundreds of people.
Uye muGermany uye nekumwe kwakadaro vane matepi vanoenda kuungano dzavo dzemazana nemazana evanhu.
But little things in their ears and run onto a tape.
Zvino vachiisa tunhu tudiki munzeve dzavo, zvino vabva vaiendesa patepu.
And just as I'm speaking, the minister stands there making the same expressions in the other languages and bringing it out before hundreds.
Uye sekutaura kwandiri kuita, mushumiri anomire ipapo, woita zvitaurwa zvimwe chete, uye nemimwe mitauro, uye ozvibuditsa pamberi pamazana.
And hundreds are being saved and healed just through the tapes going out across the world.
Uye mazana ari kuponeswa nekupodzwa kuburikidza nematepu ari kuenda pasi rese.
All in English, but being translated in many, many different languages and tribes around the world.
Ose ari muchirungu, asi achiturikirwa mune mizhinji mitauro yakawanda yakasiyana-siyana mumarudzi ari pasi rese.
We hear from them back through the mail.
Tinonzwa kubva kwavari kuburikidza netsamba.
And I'm saying this, it's going to be a personal testimony to the glory of God.
Uye zvino ndiri kutaura izvi chichazova chapupu chedunga munhu kupambiri kuna Mwari.
That it might be that you understand in the coming nights of what I want to say, if the Lord willing, you'll understand.
Kuitira kuti zvigova zvokuti muzonzwisisa muusiku hunotevera pane zvandinoda kutaura kana Ishe vakatendera, muchanzwisisa.
Like I was trying to say last night, the world coming to a place that's falling apart politically, socially, economically.
Sezvandaiedza kutaura usiku hwapfuura, nyika iri kusvika panzvimbo yayave kupamuka pane zvematongerwe, pamagariro, pane zveupfumi.
You say economics, more money. Yes, but where is it coming from? We're borrowed on taxes that will be paid 40 years from today.
Unoti zveupfumi, mari yakawedzerwa. Hongu, asi iri kubva kupi? Takakwereta kubva pamitero ichabhadharwa makore makumi mana kubva nhasi.
She's broke. She's bankrupt. The nation. Not this nation, but all of them.
Yaka broka. Haina mari, nyika. Kwete nyika ino, asi dzose.
And there's no way ever getting it back.
Uya, hakuna imwe nzira yekuti vangazoiwana zvakare.
And it's a trap set exactly to swing this nation into something. All of you are wise on that.
Uye muteyo wakaiswa kusundidzira nyika ino mune chimwe chinhu. Uye imi mose makachenjera pane izvozvo.
Well, who's got the wealth of the world? Who holds it?
Zvakanaka, ndiani ane upfumi hwenyika yose? Ndiani akahubata?
Sure does. Rome holds it.
Chokwadi yakadaro. Rome ndiyo yakahubata.
And whenever we do, when we get broke, instead of these big merchants, tobacco, whiskey, and so forth, like, have to get the money.
Uye chero pose patinodaro, patinenge tabroka, panzvimbo peaya mabhizimu makuru okutengesa fodya, whisky, uye nezvimwe zvakadaro, sezvakaita, vanofanira kuwana mari.
What will have to either change the currency or borrow the money.
Zvatinofanira kuita, zvimwe kuchinja mari, kana kukwereta mari.
And what they do is the birthright sold right back exactly. This is perfect, just what the scripture says about it.
Zvino kana vakazviita, udangwe hunenge hwatengeswa chaizvo izvo, zvakangokwana, uye ndizvo zvinotaurwa negwaro pamusoro pazvo.
I'd like to get a place sometime, Lord willing, when a temp comes on the scene, and I believe that's soon now.
Ndinoda kuwana nzvimbo imwe nguva, Ishe vakatendera, apo tende parinouya panzvimbo, uye ndinotenda kuti munguva pfupi iri kutevera.
Soon going worldwide, I got a worldwide meetings coming now.
Munguva pfupi ndichaenda pasi rose, ndine misangano yepasi rose iri kuuya iko zvino.
And I like to get a place where I can sit down for about 6 weeks and just take those things and go through them, you see, back and forth through the scripture.
Zvino, ndinoda kuwana nzvimbo yandinogona kugara pasi kwemavhiki anenge matanhatu. Zvino ndongotora zvinhu izvozvo ndopinda mazviri munoona shure nemberi tichipinda nemurugwaro.
And it's astounding to see the hour that we're living in. It frightens me. It frightens me.
Uye zvino katyamadza kuona awa yatiri kurarama mairi. Inondichikisa. Inondichikisa.
Not because in my heart the joy bells are ringing knowing that the coming of the Lord is so close at hand.
Kwete nekuti mumoyo mangu mabhero emufaro ari kurira kuziva kuti kuuya kwashe kwaswedera pedyo kwazvo.
But what frightens me is to know that so many is unprepared for the hour that we're facing. That's the bad part.
Asi chinondichikisa kuziva kuti vazhinji havana kugadzirira nguva yatakatarisana nayo. Ndicho chikamu chakaipa chacho.
How many of you ever heard the story about the squirrels up at that time? They all, of course, I guess, everywhere.
Vangani venyu vakambonzwa pamusoro penyaya yetsindi kumusoro uku panguva iya? Vazhinji, oh, ndizvo, tinodaira kwese kwese.
A little something like that happened the other day, and I was... You've heard the story about the mountains coming down when the Lord wrote those things on the mountains the other day.
Chimwe chinhu chidiki chakadaro chakaitika rimwe zuva. Zvino ndanga ndiri imi makanzwa nyaya pamusoro pemakomo ndichiuya zasi apo Ishe vakanyora zvinhu izvozvo pamakomo rimwe zuva.
My life, I'm not a preacher, anybody knows that. I'm not a preacher.
Ini zvangu, upenyu hwangu, ini handisi muparidzi, chero munhu anozviziva, handisi muparidzi.
But it's made up in a spiritual form of watching things and seeing things move and forewarning people of things that's coming to pass.
Asi zvakagadzirwa muchimiro chemweya chekutarisa zvinhu uye nekuona zvinhu zvichifamba uye nekufanoyambira vanhu kuzvinhu zvichazoitika.
And it's just that's my makeup. I can't help that no more than you can help your makeup.
Uye zvingori ndiwo magadziriro angu ini handigoni kuzvibatsira sekusakwanisawo kwaungaita kuzvibatsira pamagadziriro ako.
But God has put us each one in the body to do certain things. And I watch every little move, every objective, every motive, because everything is governed by spirit.
Asi Mwari vakatiisa mumwe nemumwe mumutumbi kuti tiite zvimwe zvinhu. Uye ndinotarisa kufamba kwese kudiki, chinangwa chese, vavariro yese, nokuti zvinhu zvose zvinotungamirwa nemweya.
This church was put here for a purpose. There's a spirit behind this church. Certainly.
Church ino yakaiswa pano nechinangwa. Pane mweya uri kuseri kwechurch ino. Zviro kwazvo.
Spirit behind your home, behind every building, behind everything. There's a spirit, motive and objective.
Mweya uri kuseri kwemusha wako, kuseri kwechivakwa chese, kuseri kwezvinhu zvese, kune mweya, vavariro nechinangwa.
This church comes here to greatly exalt some human system or something, then its motives is not right.
Church ino youya pano kuzokwidziridza zvikuru umwe hurongwa hwevanhu kana chimwe chinhu ipapo vavariro yayo haina kunaka.
But if it's put here to try to achieve something for the kingdom of God, then the motive and objective both is right. If the motive is directed that way.
Asi kana yakaiswa pano kuedza kubudirira pane chimwe chinhu kuitira umambo hwaMwari ipapo vavariro nechinangwa pamwe chete zvakanaka. Kana vavariro ikatungamirirwa nenzira iyoyo.
Now, I've been thinking since the ministry and the first, second and third phase of the ministry.
Zvino ndaifunga kubvira apo shumiro uye chinano chekutanga, chechipiri nechechitatu cheshumiro.
When I first come to Shreveport, I told you people that the Lord, you lay your hands up like upon my hand and it would signify the same.
Pandakatanga kuuya kuShreveport ndakakuudzai imi vanhu kuti Ishe unozoisa maoko ako pamusoro sepamusoro peruoko rwangu uye zvaizoratidza zvimwe chete.
And the Holy Spirit never failed one time but what told you exactly what was wrong with you.
Uye Mweya Mutsvene hauna kumbobvira wakakundikana kana nguva imwe chete asi ndokukuudza chaizvo zvakakanganisika newe.
I told you then that he told me that day that There would be a time that when you know the very secret of the heart, not knowing that the word says that will be.
Ndakakuudzai kareko izvozvo, akandiudza zuva riya kuti pachava nenguva yekuti apo uchaziva zvakavanzika zvemoyo, ndisingazive kuti shoko rinoti izvozvo zvichaitika.
I didn't know that.
Ndakanga ndisingazvizive izvozvo.
But the word does say that the word of God is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Hebrews the 4th chapter.
Asi shoko rinotaura kudaro. Shoko ramwari munzveri wepfungwa nezvinangwa zvemoyo. VaHebheru chitsauko 4.
Now that word, you see, you must never leave that word.
Zvino shoko iroro munoona haufanire kusiya shoko iroro.
You stay exactly with that word the way it's written.
Unofanira kugara chaizvo neshoko iroro nenzira yarakanyorwa nayo.
Don't put no proud interpretation to it. Just say it just the way it's written.
Usaisa dudziro yepachivande pariri, ingori taura nenzira yarakanyorwa nayo.
That is God's word, and that is God.
Ndiro shoko ramwari, uye ndiye Mwari.
God and his word is the same. Just the same.
Mwari neshoko rake chinhu chimwe chete. Chingori chimwe.
And as I said last night, there's a portion of word laid for every age.
Zvino sezvandakataura usiku hwapfuura, pane chikamu cheshoko chiripo chezera roga roga.
And there's some anointing comes down that projects that portion of word for that age.
Uye pane chimwe chizoro chinoburuka, chinoburitsa chikamu ichocho cheshoko rezera iroro.
And you see where we're at today. You read what we're supposed to be doing and you'll know how far we are.
Uye munoona patiri nasi, werenga zvatinofanirwa kunge tichiita, zvino unobva waziva kuti tafamba rwendo rwakadii.
I only see one thing left, the coming of the Lord Jesus. At any time, a rapture for the church, and we're to meet him in the air.
Ndiri kungoona chinhu chimwe chete chasara, kuuya kwaishe Jesu, chero nguva, kubvutwa kwechechi, uye tinofanira kusangana naye mumhepo.
Now, these things has got to come to pass in this day, just as he promised they would do it.
Zvino, zvinhu izvi, zvinofanira kuitika muzuva rino, sekuvimbisa kwaakaita kuti aizozviita.
And now, about 5 years ago, after that had served its time.
Uye zvino, angaita makore mashanu apfuura, mushure mekunge zvashanda nguva yazvo.
Each one of those phases had served its time, and he'd give visions, and many of you tape listeners and so forth know that there was coming one more phase, and he simply drawed that out so perfect.
Chimwe nechimwe chezvinhano izvozvo chakashanda nguva yacho, uye akapa zviratidzo, uye nevazhinji venyu, vateereri vematepu, nevamwe vakadaro, munoziva kuti kwaizouya rimwezve danho. Zvino iye akanyatsa kuzviratidza pachena zvakakwana.
There's man sitting right here now I'm looking at right there and seen it take place as perfect as I ever seen in my life.
Pane murume akagara pano zvino wakanditarisa. Akanga aripo uye akazviona zvichiitika zvakakwana sezvandakamboona muupenyu hwangu.
And even took pictures of it of what the Lord God said would take place.
Uye ndokutotora mifananidzo yacho yeizvo Ishe Mwari vakataura kuti zvichaitika.
He went right there and there it was, just exactly like he said.
Zvino, takaenda ipapo chaipo. Zvino, hechino ipa chaiva, chaizo izo sezvaakataura.
Just about like the March 17th, March issue of the Life magazine.
Zvingangoita, sere muna kurume 17, magazine re Life rakabuda muna kurume.
You've seen that circle of light in the skies, 30 miles high, 27 miles across.
Makaona denderedzwa riya rechiedza mumatenga, chiri mudenga mamaira makumi matatu, chakapamhama mamaira makumi maviri nemanomwe.
Well, moisture is only about 9 miles high, and they can't even make up what it was.
Handiti hunyoro huri bedzi pamamaira mapfumbamwe mudenga, uye havasi kugona kana kutomboziva kuti chaiva chii.
And right standing beneath that, a man is sitting right present now, was right standing there by me.
Uye takamira pasi pacho. Murume agere aripo pano zvino aive akamira ipapo pedyo neni.
When 7 angels come down from God visibly standing right there and told me about the end time and these revelations and things of the book of Revelations, the 7 seals.
Pakauya ngirozi nomwe kubva kuna Mwari dzichioneka dzakamira ipapo uye dzikandiudza nezvenguva yekupedzisira nezvizaruro izvi nezvinhu zvemubhuku rezvakazarurwa zvisimbiso zvinomwe.
Said return home and one by one will bring the message. That's right.
Uye ndokuti dzokera kumusha zvino imwe neimwe ichaunza mharidzo. Izvozvo ndizvo chaizvo.
And it went right up and began to turn white as it went up, on up, and a blast that shook the mountains to rock size of a bucket fell out of the mountains like that.
Uye chakakwira kumusoro chaiko. Zvino ndokutanga kushanduka kuita chichena pachaikwidza kumusoro chichikwira zvino kuputika kwakazunguza makomo kusvikira matombo akakura sebaba bagidi akadona kubva mumakomo saizvozvo.
And nothing was around.
Uye hapana chaiva pedyo.
Even the newspaper said they checked to see if there's a sound breaker, a plane or something. There was nothing, no planes up or nothing.
Kunyangwe bepa nhau rakati vakatarisa kuti vaone kuti pakanga paine here chinoita ruzha rwakanyanya kana ndege kana chimwe chinhu. Pakanga pasina chinhu, pasina ndege kumusoro kana chinhu.
Besides, a plane breaker cannot do that.
Kunze kwazo ruzha rwendege harwaigona kuzviita.
And then it was foretold to be that way 6 months before it happened. 6 months. And there it was.
Zvino ipapo zvakafano taurwa kuti zvichava nenzira iyoyo mwedzi mitanhatu zvisati zvaitika. Mwedzi mitanhatu zvino hechinoi icho apo.
And the science searching it today right there in Tucson and different places, they can't understand what was that up there.
Zvino science iri kutsvakurudza nhasi imomo muTucson nenzvimbo dzakasiyana siyana. Havagoni kunzwisisa kuti chaiva chii kumusoro ikoko.
Now if you'll get the magazine and look, you even see the shapes of their wings is still in there. They're going up, the seven angels.
Zvino kana iwe ukaona magazini wotarisa unogona kuona chimiro chemapapiro adzo achirimo imomo padzaikwira mudenga. Ngirozi nomwe.
And we know that these things are correct, friends.
Uye tinoziva kuti zvinhu izvi ndizvo shamwari.
Oh, if there ever was a time that the church ought to be in deep sincerity, it should be right now. Now.
Oh, kana paine nguva yekuti church inofanira kunge iri mukuperera kwakadzama, inofanira kunge iri iko zvino. Iye zvino.
Just, it's done something to me and myself.
Asi kungoti, zvakaita chimwe chinhu kwandiri, mandiri pachangu.
For 5 years now, I've wondered what was wrong.
Kwemakore mashanu zvino ndaingonetseka kuti chii chakatsveyama.
I felt in my heart like I was all crushed down with something and I couldn't make out what it was.
Ndainzwa mumoyo mangu sekunge ndaive ndakatsimbirirwa pasi nechimwe chinhu uye ini handina kuziva kuti chaiva chii.
During the time of this great crushing and so forth, I just plastered around across the country.
Munguva yekutsimbirirwa kukuruku nezvimwe zvakadaro ndaingotenderera ndichitenderera nemunyika yose.
The government had me under an investigation because when we have the meeting somebody write a check to William Branham and I just sign it and hand it back.
Zvino hurumende yakandiisa pasi pekuferefetwa nokuti patinowa nemisangano mumwe munhu anonyora cheki William Branham zvino ndaingoisaina ndoidzosera.
And then we got a package of all of our meetings, and when they looked through there and found out that it went into the pay the campaign.
Uyezve ipapo tine pakachengeterwa zvose zvemisangano yedu. Zvino pavakatarisa pane izvozvo ndokuona kuti yakapinda kunobhadhara misangano.
Yet as I signed my name to it, I identified the check to myself and they had me owe the government $300,000.
Asika zvandakaisaina zita rangu kwairi ndakazvibatanidza necheki pachangu. Uye vakanditi ndaiva nechikwereti chehurumende chezviuru mazana matatu zvemadhora.
And they wouldn't let me leave and I had to stay here and so forth for a great time to search through all of this.
Uye vairamba kuti ndibude zvino ndaitofanira kugara pano nezvimwe zvakadaro kwenguva huru vachitsvaga mune zvose izvi.
It went into the campaign, but the people made the check to you, and when you endorsed it, you identified yourself with the check, and you owe taxes on it.
Zvino ini handisi, zvinhu zvose zvakaenda vakati hongu, yakaenda mumusangano, asi vanhu vakanyora cheki kwauri, uye iwe pawakaisaina, wakazvibatanidza pachako necheki, zvino une zvikwereti zvemitero pairi.
If you never even held it a second in your hands, it's still yours because you endorsed it.
Kana wakamboibata kwe second muruoko rwako ichiri yako nokuti wakaisaina.
I didn't know it. I don't know all the mechanics of this laws and things.
Ini ndaive ndisingazvizive. Handizivi hurongwa hwese hwemitemo iyi nezvinhu.
I suppose to have a stamp to stamp it instead of sign it. When I sign it, it means it's mine.
Ndaifanirwa kuva nechidhindo kuti ndiidhinde pane kuisaina. Pandakaisaina zvinoreva kuti ndeyangu.
And then they cut right into the package and find there it was placed right into the fun and spin out like that.
Zvino ipapo pavakanyatsopinda mune zvataive takachengeta, ndokuwana ipapo yakaiswa muhomwe uye ikashandiswa saizvozvo.
I draw a salary from a church of $100 a week.
Ndinotora muhoro kubva kuchechi yangu yemadhora zana pasondo.
There sits a trustee sitting right there that knows that's right.
Hapo pakagara mutrustee agere hapo chaipo, anoziva kuti ndizvozvo.
And that's all I get from that. And I, otherwise it goes right into the campaign.
Uye ndizvozvo gazva ndinowana kubva pane izvozvo. Zvino chaizvo izvo, inobva yangoenda kumusangano.
Now, I felt like I was crushed for the last 4 or 5 years.
Zvino, ndakanzwa sekunge ndakatsimbirirwa pasi kwemakore mana kana mashanu apfuura.
Well, I went up into Canada just recently on a little trip of going hunting.
Zvakanaka, ndaive ndaenda kuCanada nguva pfupi yadarika parwendo rudiki rwekuenda kunovhima.
And what I did, the Lord helped me up there lead a whole tribe of Indians to the Lord Jesus.
Zvino pandakadaro, Ishe vakandibatsira kumusoro ikoko kutungamirira rudzi rwose rwechiIndia kuna Ishe Jesu.
And I had to go back when the creeks thaw up there and things to baptize the whole tribe in the name of the Lord Jesus.
Uye ndinofanira kudzokera apo nzizi dzanyungudika chando kumusoro ikoko nezvinhu kunobhabhatidza rudzi rwose muzita raIshe Jesu.
Because the healing of an Indian woman dying in a heart attack that the priest wouldn't come to.
Nokuda kwekuporeswa kwemukadzi wechiIndia aifa nemoyo wakanga wakundika, uyo muprisita haikwanisa kuuya kwaari.
Way back in the jungles where I had ride for hours horseback.
Kuseri-seri kumasango uku kwandakatotasva kwemaawa ndiri pabhiza.
There are those sitting here now who is present when it happened.
Kune ava vakagara pano izvozvi vaivepo pazvakaitika.
And now, then coming down, I had to stop over in Colorado to visit some of my friends there, some ministers.
Uye zvino ipapo ndichidzoka zasi, ndakatozomira muColorado kuti ndishanyire dzimwe dzeshamwari dzangu ikoko, vamwe vashumiri.
I'm a guide in Colorado and I was taking them on a hunting trip.
Ndiri mutungamiri muColorado, zvino ndakanga ndichivatora parwendo rwekunovhima.
2 or 3 of those men, 3 or 4 or 5 of them are sitting right present now to know this.
Vaviri kana vatatu vevarume ivavo, vatatu kana vana, vashanu vavo, vatori ipo pano zvino, vanozviziva izvi.
It's been awful dry in Colorado this year as it has been across the nation.
Uye kwanga kwakanyanya kuoma muColorado gore rino, sezvakwanga kuri munyika yose.
And fires were going to be very bad, so they delayed the hunting season a while.
Zvino moto yaive yakanyanya, kwaizove kwakaipisisa kwazvo. Saka vakanonotsa mwaka wekuvhima zvishoma.
While we were up there come forth an issue that there was coming a blizzard.
Asi tichiri kumusoro ikoko ndipo pakabuda imwe nyaya yekuti kwakanga kuchiuya dutu.
And it's dangerous to be in the mountains at that time because sometimes I've seen you couldn't even see your hand before you for hours after hours.
Uye zvine njodzi kuti unge uri mumakomo panguva iyoyo. Nokuti dzimwe nguva ndakaona kuti hawaikwanisa kuona ruoko rwako pamberi pako kwemaawa nemaawa.
30 foot of snow dump right out in one time. Just in a few hours right on top of you perish.
Uye mafiti makumi matatu echando chinodonha panguva imwe chete mumaawa mashoma pamusoro pako chaipo. Unoparara.
So I told my brethren that morning when we was leaving out, I said, now the blizzard.
Saka ndakaudza hama dzangu mangwanani iwayo. Patakanga tava kubuda kunze, ndakati, zvino dutu.
Practically 100 men or more have been back and behind us, and here come jeeps, trucks, and everything going right on out, because they know what was going to happen.
Chaizo izo, varume zana kana kupfura, vakanga varipo, seri kumashure kwedu, zvino hepano ndokuuya majipi, marori nezvese zvichibuda kunze, nokuti vaiziva kuti chii chaizoitika.
No one left back but the cowhand himself back there, which he winters back there.
Hapana akasara kumashure asi mufudzi wemombe pachake kumashure ikoko. Apo anogara ikoko munguva yechando.
And we were the only cup or only truck that stayed in.
Zvino ndisu taive toga vashoma rori roga takasara tirimo.
And I asked the brother and they said we'll go to state.
Zvino ndakabvunza hama ive vakati tichagara.
So then all right, I said now be ready.
Saka zvino zvakanaka ndikati zvino ivai makagadzirira.
We went out and got some, a Methodist minister and I went and got some more bread and stuff so we could find it. It's about 30 miles in and back.
Zvino takaenda zvino ndokuwana mushumiri weMethodist neni takaenda tikanowana chimwe zvechingwa nezvimwe zvinhu. Saka taigona kuzviwana. Aiva mamaira angaita makumi matatu kuenda nekudzoka.
So we come back, Brother John and them sitting here, they heard that and away they went. They got out at the time. So the blizzard struck.
Saka takadzoka. Hama John neavo vakagara pano vakanzwa izvozvo ndokubuda vakaenda vakabuda panguva iyoyo saka dutu rikarova.
But we was going to stay over and I was going to Tucson for a meeting and I called my wife and told her that we had if I didn't get there to let somebody else substitute in my place.
Asi isu takanga tichizogarapo uye ini ndaenda ku Tucson kumusangano. Zvino ndakafonera mudzimai wangu ndikamuudza kuti isu kana ndisina kusvikako varege mumwe munhu atsive nzvimbo yangu.
And the next morning we started out.
Uye mangwanani aitevera takabuda.
I said, now, if the first time is real cloudy, you hear the rainfall or anything, get back to that camp as quick as you can, because within 10-15 minutes you'll never see your way back again.
Ndakati zvino kekutanga kwanga kwakakwidibira kwazvo. Mukanzwa mvura yava kunaya kana chero chinhu, dzokerai kumusasa uya nekukurumidza kwamunogona. Nekuti mumaminitsi gumi nemashanu hamuzogona kuona nzira yenyu yekudzokera zvakare.
And so I had the man placed out and went up over the top of the ridge walking up trying to run deer down on them.
Uye saka ndaiva nevarume vakaiswa panzvimbo dzavo ndokukwira pamusoro pegomo ndichifamba ndichikwira ndichiedza kudzingira nondo zasi kwavari.
And a few days before that, shooting my rifle in down in Tucson, coming back up there, throwed it out a little bit to the right.
Zvino ndainge mazuva mashoma kumashure kwacho ndichipfuura pfuti yangu kuti inange zasi kuTucson ndichidzoka kumusoro ikoko yakanga yopotsa zvishoma ichirovera kurudyi.
I shot a big buck that I've been looking for many years.
Ndakapfuura mukono muhombe wenondo uyo wandakanga ndichitsvaka kwemakore mazhinji.
And it hit him too high. And he had died down there and I couldn't find him. The weather was getting bad.
Zvino yakairova nechekumusoro soro uye yakafira zasi uko. Zvino handina kuiwana mamirire kunze yakanga ave kutoshata.
I thought I'd run up, take a look.
Ndakafunga ndichamhanya ndichikwira ndonotarisa.
And when I got up on top of the mountain, I noticed the rain started to sleet falling and big drops of snow size, but silver dollar just plastering everywhere and the wind's twisting.
Zvino pandakasvika pamusoro pegomo ndakacherechedza mvura yakatanga kunaya chando chichidonha uye nemadonhwe makuru echando akakura zvokuenzana nedhora resirivheri achingonamira kwese kwese uye mhepo dzichivhuvhuta. Ini ndakaziva kuti munhu wese akanga ari pakumhanya kudzokera kumusasa zvino.
Well, I waited a few moments and I thought I'll never be able to find this deer at this time under this storm.
Saka ndakamirira zvishoma. Zvino ndakafunga handimbofi ndakakwanisa kuwana nondo iyi panguva ino mudutu iri.
So on we went, started down the mountain, just could see about 10 feet in front of me.
Saka takaenda ndokutanga kudzika gomo. Ndaingogona kuona mafiti gumi kumberi kwangu.
About 4 miles or more to get into the place.
Uye angaita ini ndakanga ndiri mamaira angaite mana kana kupfuura kuti ndisvike panzvimbo.
Knowing I come down the mountain, knowing the country so well because of herding cattle there for years and years.
Ndichiziva ndakaburuka mugomo, ndichiziva nzvimbo yacho zvakanyanya nokuti ndakambofudzira mombe imomo kwemakore nemakore.
Coming down the mountain, I got about a half a mile from the saddle of where I was crossing like this across the range of where I was at, and there was.
Ndichiburuka mugomo, ini ndakasvika zvingaita half yemaira kubva pakadzikira pegomo kweapo pokuyambukira seizvi kuyambuka mutsara wemakomo uko kwandaiva zvino pakanga paine
I've been feeling that horrible burden.
Ndainge ndiri kunzwa uya mutoro unotyisa.
I've cried, I've prayed, I've confessed. What can I do? What is it that I've done?
Ndakachema, ndakanamata, ndakareurura. Chii chandingaite? Chiicho chandakaita?
Like you've done something real evil, like you'd hurt somebody. You know you ought to make it right.
Sekunge wakaita chimwe chinhu chakaipa kwazvo, sekunge wakarwadzisa mumwe munhu. Uyo unoziva kuti unofanira kuzvigadzirisa.
What was I condemned about? I knew not.
Konda ipomerwa pamusoro peiko? Handina kuziva.
I said, Lord, if you only reveal it to me, I'll make it right.
Ndikati Ishe, kana mukangondizarurira bedzi, ndichazvigadzirisa.
But what have I done to stand and preach and do all that I know to do?
Asi chii chandakaita asi kumira nekuparidza nekuita zvose zvandinoziva kuita?
And I've tried to live clean, clear, and just according to your words, but what have I done? And still that burden would not let up, year after year.
Uye ndakaedza kurarama zvakachena, zvakajeka, uye zvingori maererano nemashoko enyu, asi chii chandakaita, uye zvakadaro, mutoro iwoyo hauna kubva, gore negore.
I thought about it on the mountain that morning, and I started down.
Ndakafunga nezvazvo pagomo mangwanani iwayo, zvino ndakatanga kudzika.
The day before was my anniversary to my wife, and I were married 20 years before that, and I've never been home on an anniversary.
Zuva rakapfuura rakanga riri zuva remusi wemuchato wangu, zvakare, mudzimai wangu neni, takaroorana makore makumi maviri kumashure kwacho. Uye, ini, handisati ndambove kumba pazuva remusi wemuchato wedu.
And I always go up to the mountain, a little place where there's some quaking ass.
Zvino ndinogara ndichienda kumusoro mugomo kanzvimbo kadiki apo pane zvimiti zvemuquaking asp.
The first year we were married, I didn't have enough money to take a honeymoon or a little trip and then take a hunting trip too, so I took my wife on a hunting trip for the honeymoon.
Gore rekutanga ratakaroorana, ndakanga ndisina mari yakakwana yekuti tive nekusasana kwevachati kune karwendo kadiki, uye zvadaro nekuzotora rwendo rwekunovhima zvakare. Saka ndakatora mudzimai wangu parwendo rwekunovhima pakunosasana kwevachati.
So that looked like kind of getting it got both at the same time.
Saka zvakaita sekunge kuita sekuitora. Ndakawana zviri zviviri panguva imwe chete.
And I remember a little fella, I pick her up and lift her over logs and things.
Uye ndinorangarira munhu mudiki ndaimutakura uye ndomusimudza nepamusoro pematanda nezvinhu.
And we got up to a little place and I took her picture and it's always kind of fair.
Zvino takasvika panzvimbo diki ndikamutora mufananidzo uye zvinogaroita sekunge zvakanaka.
I think of that and think of her black hair and how pretty she was now, gray, and just a few years has done to her.
Ndinofunga izvozvo, ndinofunga nezvebvudzi rake dema nemanakira aiva akaita, uye zvino rachena angori makore mashoma azviita kwaari.
I thought, I believe I'll go up there, but it's too hard. Snow was too hard then.
Ndakafunga, ndinotenda ndichaenda kumusoro ikoko, asi zvakanyanyisa kuoma zvakanyanya. Chando chaiva chakanyanyisa zvino.
I know I had to get in because it broadcast a severe blizzard on the road.
Ndaiziziva ndaifanira kupindamo nokuti vakanga vazvishambadzira dutu rakaipisisa kwazvo munzira.
It broadcast across the nation.
Vakanga vazvishambadzira munyika yose.
I don't know where Tom Simpson sat here this morning. Now coming down from Canada, he was told by radio not to even go through that country at all.
Handizivi kana Tom Simpson akagara muno mangwanani ano, kana kuti kwete. Vachidzika kubva kuCanada, akaudzwa neradio kuti asatombopinda nemunyika iyoyo zvachose.
Everybody said, don't go through there, go that way, because a horrible blizzard is sweeping across.
Munhu wese akati, usaende neikoko, enda neimwe nzira, nekuti dutu rinotyisa riri kutsvaira kwese.
And I started down the mountain thinking about that about 10 o'clock in the morning.
Zvino, ndakatanga kudzika mugomo, ndichifunga pamusoro paizvozvo, nenguva dzingaita 10 o'clock mangwanani.
And all of a sudden, just as plain as you hear my voice, the voice says, stop and turn around and go back.
uye kamwe kamwe sema jekero amuri kunzwa inzwi rangu izwi rakati mira utendeuke udzokere.
Now, I couldn't tell this amongst people it's unbelievers. You only have to tell it to believers. And then, because it's unbelievers will never understand it.
Zvino, ndakanga ndisingakwanise kutaura izvi pakati pevanhu vasingatende. Unofanira kuzvitaura kuvatendi. Uye zvino, nokuti izvi vasingatendi, havambofe vakazvinzwisisa.
You got to have a spiritual mind to understand spiritual things.
Unofanira kuva nepfungwa yemweya kuti unzwisise zvinhu zvemweya.
The word is spiritual. It's interpreted spiritual. And it's God's word.
Shoko, ndere pamweya, rinodudzirwa pamweya. Uye iro ishoko ramwari.
And I stopped and I thought, if I go back up there, another half a mile back up, the storm raging like it is.
Zvino ndakamira ndokufunga. Kana ndikadzokera kumusoro uko, imwe hafu yemaira kudzokera kumusoro, dutu richivhuvhuta sezariri.
And David would have made me a sandwich, and it was. I think he's getting even with me for making his father one time.
Zvino David Wood akanga andigadzirira sandwich. Uye yaiva chaiyo. Ndinofunga aiva achinditsivira pandakagadzirira baba vake sandwich neimwe nguva.
We didn't have nothing but some onions and honey and bread. And I put it all together. We made us a sandwich.
Takanga tisina chinhu asi hanyanisi nehuchi nechingwa. Uye ndakaisa zvose pamwe chete tikazvigadzirira sandwich.
And he could hardly eat his. I think he was trying to get even with me for that, so he put I don't know what all kind of what.
Zvino hakatadza kana kudya yake. Zvino ndinofunga aiedza kunditsivira nekuda kwaizvozvo. Saka akaisa ini handizivi mhando dzose iye.
And going up the mountain, the rain falling so fast, they got it wet and it's just one big wash.
Uye ndichikwira mugomo, mvura yakanga ichinaya kwazvo yakainyorovesa. Zvino yakabva yangova chisadza chimwe chakakura.
I thought, well, I'll eat that and wait.
Ndakafunga zvakanaka, ndichaidya iyoyo ndomira.
While I was standing there, thought that was nothing. I just imagined the wind probably was blowing, twisting through these trees.
Zvino ndakamira ipapo ndakafunga hapana chaivapo. Ndakangofungidzira yaiva mhepo zvimwe yaivhuvhuta ichitenderera zvakanyanya nemumiti iyi.
And I started to walk on. I just could not walk.
Zvino ndakatanga kufamba ndichienda. Ndakatongotadza kufamba.
And I thought, well, I believe I'll go back.
Zvino ndakafunga zvakanaka ndinotenda ndichadzokera.
And I heard it again. Go back where you come from.
Zvino ndakarinzwa zvakare. Dzokera kwawabva.
It said that. I started up the mountain, stopped.
Rakataura saizvozvo. Ndakatanga kukwira gomo ndikamira.
I thought, maybe I was getting scared to go back to where was that because the winds were so terrific.
Zvino ndakafunga zvimwe ini. Ndaive ndava kutya kudzokera uku kwandaimbove nokuti mhepo yaityisa zvakanyanya.
Sometimes God makes us do things that it seems very dangerous and out of line.
Dzimwe nguva Mwari vanoita kuti tiite zvinhu zvinoita sekunge zvine njodzi kwazvo uye zviri zvisingatarisirwe.
How about Moses, that stick going down to take over Egypt?
Ko Moses nechimuti chiya achienda kunotora Ijipita.
Everything we find like that God asks the impossibles.
Uye nezvinhu zvese zvatinowana zvakadaro zvokuti Mwari vanokumbira zvinhu zvisingagoneke.
See, so that he does the impossibles, that man will know that it isn't him, it's God that's doing it.
Munoona, kuitira kuti aite zvisingagoneke, kuti munhu azive kuti haasi iye, ndi Mwari vari kuzviita.
I went back up to the top of the mountain again, finding my way through the blowing, twisting trees.
Ndakadzokera pamusoro pegomo zvakare, ndichitsvaka nzira yangu nemumiti yaivhuvhutwa ichimonyoroka.
I sat down and tucked my gun and keep the scope and getting up like that.
Ndakagara pasi ndikatora pfuti yangu. Zvino ndikachengeta scope kuti isazoita mudenga saizvozvo.
Bear running that kind of time, and so I put my scope back under my shirt like this and sat down a moment. I thought, what am I doing sitting here?
Chitsere chinomhanya panguva yakadaro. Zvino ndakadzorera scope yangu pasi peshati yangu seizvi. Uye ndikagara pasi kwechinguvana ndakafunga kuti ndiri kuitei ndakagara pano.
But God works in mysterious ways His wonders to perform. They're past finding out to the carnal mind and never catch a glimpse of it.
Asi Mwari vanoshanda nenzira dzisinganzwisisike pavanoita zvishamiso zvavo. Zvinopfuurira kunzwisisa kune pfungwa dzenyama. Havambofa vakazviona.
And as I walked back up and sat down, sitting there thinking on God.
Zvino zvandaifamba ndichidzokera kumusoro. Zvino ndakagara pasi, ndakagara ipapo ndichifunga pamusoro paMwari.
Wonder why I come back.
Handizivi kuti sei ndadzoka.
I thought, my time to get to bottom of the hill, that storm getting more terrific all the time, closing in. You couldn't see very far ahead of you.
Ndakafunga ini zvangu, nguva yandichasvika kuzasi kwechikomo, duti iroro richange richiwedzera kutyisa nguva dzose, richiuya ipapo, hawaigona kuona kure kure mberi kwako.
And if you don't have to believe this, but this is true.
Uye zvino, kana iwe hausungirwe kutenda izvi, asi ichi ichokwadi.
A voice spoke to me and said, I am the Lord God.
Izwi rakataura kwandiri rikati, ini ndini Ishe Mwari.
I created the heavens and the earth. Nature obeys me.
Ndakasika matenga nenyika. Zvisikwa zvinoteerera ini.
And then I sat there a little bit, jerked off my hat.
Zvino ndakagara ipapo zvishoma. Ndakabvisa ngowani yangu.
And that voice somewhere.
Zvino izwiriya raiva pane imwe nzvimbo.
I couldn't see it. Only thing I could hear it is around there in them trees somewhere. I thought, usually you see that light that all of you know about. Usually it's there, but I looked everywhere and I couldn't see the light.
Handina kukwanisa kuriona. Chini choga ndaigona kurinzwa. Raive panzvimbo ipapo, mumiti iyoyo, pane imwe nzvimbo. Ndakafunga, kazhinji unoona chiedza chiya, imi mose chamunoziva pamusoro pacho. Kazhinji chinenge chiripo. Asi ndakatarisa kwese kwese, zvino handina kuona chiedza chacho.
I said, where are you, O God, my creator?
Ndikati, muripi, O Mwari, musiki wangu.
I looked around, I couldn't hear no more, hear his voice. I waited a few minutes.
Ndakatarisa, handina kuzorinzwa zvakare, kunzwa inzwi rake, ndakamirira kwemba minutes mashoma.
He said, I am the Lord God that had you to speak those squirrels into existence, and all of you know about that.
Iye akati, ndini Ishe Mwari akakuita kuti utaure kutsindidzia kuti dzivepo, uye imi mose munoziva pamusoro pazvo.
And so help me, for this Bible before me on this Thanksgiving morning, if that isn't true, God may strike me dead at the platform now.
Zvino saka, ndibatsirei, nebhaibheri iri pamberi pangu pamangwanani ano ekupa kutenda uku, kana chisiri chokwadi, Mwari vanogona kundirova ndikafa paplatform zvino.
It's true, he's still just as much creator of God, a God that could provide a ram for Abraham can provide.
Unoona, ichokwadi, iye achingori musiki, Mwari. Mwari akagona kupa gondowe kuna Abrahama, anokwanisa kupa.
He's still Jehovah Jireh, the Lord can provide.
Achiri Jehovah Jireh. Ishe vanogona kupa.
Where did Abraham get that ram?
Ko Abrahama akariwanepi gondowe riya?
Look, a 3 days journey from civilization up on top of the mountain where there's no water or nothing.
Tarisai, rwendo rwemazuva matatu kubva kunogara vanhu. Pari pamusoro pegomo uko kusina mvura kana chimwe chinhu.
And he had need of a ram, and there was a ram hooked in the wilderness by its horns.
Zvino aida gondowe. Zino pakava negondowe, raka batwa murenje nenyanga dzaro.
And Abraham had went around and picked up rock all around there to make this altar.
Zino Abraham akanga ambo poterera neko akanonga dombo kwese kwese ipapo kuti agadzire aritari iyi.
But God still remains Jehovah Jireh. The Lord will provide for himself.
Asi Mwari vakaramba vari Jehovah Jireh, Ishe vanozvipa pachavo izvozvo.
Whatever he's promised, that he's able to do.
Chero chipi chakavimbisa, izvozvo anogona kuzviita.
That's that word in Matthew there, I mean Mark 11:22. If you say to this mountain.
Ndiro shoko riya riri muna Mateu, umo ndinofunga Marko 11:22. Kana iwe ukati kugomo iri.
I never could understand that. You know the story about that. And so help me, that's true.
Ini handina kumbobvira, ndakanzwisisa izvozvo. Munoziva nyaya yacho pamusoro paizvozvo. Zvino saka ndibatsirei ichokwadi.
He said, I am the one that provided that, them squirrels.
Iye akati, ndini uyo akadzipa idzo tsindi.
He said now, when he listen again to see what he would say, nothing stopped, wind just howling going on.
Iye akati, zvino paya, ndakateerera zvakare kuti ndione kuti aizoti kudii. Hapana chakamira, mepo ichingoita ruzha ichingoenda.
I have to bite myself, because let me tell you something.
Ini, ndinofanira kutozviruma, nokuti regai ndikuudzei chimwe chinhu.
Real spiritual minds is one step from insanity. Did you know that?
Pfungwa chaidzo dzemweya dzingori nhano imwe chete kubva pakupenga. Manga muchizviziva here izvozvo?
A scientific research will tell you that.
Tsvakurudzo yescience inokuudza izvozvo.
Here you are down here slow and slumpy. Then you come up a little more spiritual. Then you're about like this.
Euno uri zasi kuno, uchinonokera nekurenguka, zvino ipapo wobva wati kwire zvishoma mumweya, ipapo unobva wava kuda kuva sezvizvi.
Then you go to like a dull axe and then to a hone razor.
Ipapo unobva pakuita sedemo rakagomarara, uye zvadaro kuve reza yakarodzwa.
Now either which side you fall on there.
Zvino unoziva kuti rutivi rupi rwaunodonhera ipapo.
If a man tries to lift himself up there, he's sure to go on the wrong side.
Kana munhu akaedza kuzvisimudza pachezvake kumusoro ikoko, ane chokwadi chokuti anoenda kudivi risiriro.
If God lifts him up there, he's far above the average person. There's where visions and things break through. There's where the kingdom of God is.
Kana Mwari vakamusimudza kumusoro ikoko, ari kure pamusoro pemunhuwo zvake. Ikoko ndiko uko zviratidzo nezvinhu zvinooneka. Ikoko ndiko kune umambo hwaMwari.
Poets, prophets and all were considered neurotics.
Vana nyanduri, vaprofita navose vaicherechedzwa sevanhu vanopenga.
Jesus himself was called a crazy man.
Jesu pachake akadaidzwa kunzi munhu akasangana misoro.
Said, we know you're mad and got a devil. Mad means crazy.
Ndokuti isu tinoziva kuti unopenga uye ane dhimoni. Kupenga zvinoreva kusangana misoro.
Look at all the poets and prophets through the ages have been considered that.
Tarisai kune vese vana nyanduri nevaprofita kuburikidza nemumazera vakacherechedzwa saizvozvo.
That extremely try. If you try to pull yourself up there, you're gone. You'll never make it.
Izvozvo zvakanyanya kuedza. Edza, kana ukaedza kuzvidhonzera pachako kumusoro ikoko, waparara. Haufa wakabudirira.
It takes a hand reaching down from glory to hold you on that edge there between the right and wrong things.
Zvinotora ruoko runosvika zasi kubva mukubwinya kukubata iwe pamucheto ipapo pakati pezvinhu zvakanaka nezvakaipa.
Standing on them edges is where you look across into Beulah land.
Uye wakamira ipo pamiganu ndipo paunotarisa munyika yekudenga.
Then on that very hour it spoke again at that very same time setting up there.
Zvino panguva iyoyo rakataura zvekare panguva imwe chete iyoyo ndakagara kumusoro ikoko.
He said, I am the one that stood on the ship that night and made the winds and the waves to cease.
Akati ndini mumwe chete akamira pachikepe usiku huya uye ndokuita kuti mepo nemafungu zvipere.
Said, rise upon your feet and rebuke this storm. And it'll obey exactly what you say.
Akati, simuka netsoka dzako zvino, utsiure dutu iri, uye richateerera chaizvo zvawataura.
That's been that third stage of the ministry coming. It's been moving up for years.
Ndiro raiva danho riya rechitatu reshumiro, raiuya, raka richifamba richikwira kwemakore.
Look like he's something that keeps worried. I think, oh, don't. But that's exactly what he done.
Uye zvinotaridzika sekunge pane chimwe chinhu chinoramba chichinetseka ndinofunga oh usadaro asi ndizvo chaizvo zvaaita.
And this is him again, it's just exactly his spirit again, just exactly.
Uye ndiye iye zvekare ungori mweya wake chaiwo zvekare chaizvo izvo.
But I've had so many carnal impersonations upon the other, it makes me scared to even think about it.
Asi ndakawana kutevedzera munyama kwakawanda pamusoro pemamwe. Zvino ndiita kuti ndityike kunyange kufunga pamusoro pazvo.
Because you had that, this assures the world is always the mixed multitudes.
nokuti uchave nazvo sechokwadi chezviri nyika panogara paine mhomho yevanhu vakasangana.
That carnal impersonation has to follow.
Uye iko kutevedzera kwepanyama kunotofanira kuitevera.
It did in his days, it did in Moses' days, he'll do it every day.
Zvakaitika mumazuva ake, zvakaitika mumazuva aMozisi, zvichaitika mumazuva ose.
He'll do it in this day when the Holy Spirit's trying to do the work.
Zvichaitika muzuva rino apo Mweya Mutsvene ari kuedza kuita basa.
But still, if a person is spiritual, the carnal impersonation only magnifies the right one, the real article of God.
Asi kunyangwe kana munhu ari wemweya, kutevedzera kwepanyama kunoratidza uyo ari wechokwadi, icho chinhu chechokwadi chaMwari.
And standing there, at that time, I raised up and I said, Lord God, great creator of nature, I believe that that's you speaking.
Zvino ndakamira ipapo panguva iyoyo ndakasimuka uye ndikati, Ishe Mwari, musiki mukuru wezvisikwa, ini ndinotenda kuti ndimi muri kutaura.
Not one time have you ever showed me anything that was wrong.
Hamuna nguva imwe chete iyo makandiratidza chimwe chinhu chaive chakatsveyama.
Not one time have you let me see anything but what come to pass.
Uye hapana nguva imwe chete iyo yamakandisiya ndichitaura chero chinhu kunze kwezvakasvika pakuitika.
I said, therefore, I say to this storm that's raging, go to your places, go back, leave this alone.
Ndikati, naizvozvo, ndinoti kudutu iri rine ukasha, enda kunzvimbo dzako, dzokera, siya izvi zvoga.
And I command that the sun will shine for the next 4 days so these men can get their trophies and I can help them get out of these mountains.
Uye ndinorayira kuti zuva rivheneke kwemazuva mana anotevera kusvikira varume ava vawana mhuka dzavo uye ndagona kuvabatsira kuti vadziwane nekuzobuda mumakomo aya.
And the Lord God who is my solemn judge this morning, that rain and things twisting within a moment's time, there wasn't a bit of it.
Zvino Ishe Mwari anova mutongi wangu wamazviro kwazvo mangwanani ano, mvura yainaya iya nezvinhu zvichimonyoroka mukati menguva shoma nani pakanga pasisina kachidimu kazvo.
I looked and there's a wind come from the other way across the top of the mountain and lifted up those clouds like that.
Ndakatarisa uye pakanga paine mhepo yakabva kune rimwe rutivi ichiyambuka nepamusoro pegomo ikasimudza makore iwayo saizvozvo.
Within just a matter of a few minutes, the sun was broke up right through the top and shining right down. This is pretty as it could be.
Mukati meyangangoita maminutes mashoma, zuva rakabuda nechepamusoro chaipo uye richivheneka pasi semanakiro araikwanisa kuva.
Just the same way it did in Germany. You remember the story in Germany?
Zvimwe chete zvakaita muGermany. Imi munorangarira nyaya yemuGermany.
When them witches 15 on one side took a scissor and cut a feather, pointed it back this way.
Apo ivo varoi gumi nevashanu kurutivi rumwe chete ndokucheka vakatora chigero ndokucheka munhenga ndokunongedzera kumashure nenzira iyi.
They stood there going through their enchantments and said they'd blow the tent away of 30,000 people, and Brother Argon Wright would stand there, and here come the storm and cloud coming right up.
Zvino ndokumira ipapo vachiita zvokudeketera kwavo uye vakati vachaparadza tende nemhepo rine zviuru makumi matatu zvevanhu. Zvino hama Argon Wright vakanga vakamira ipapo. Hepano pakauya dutu gore richiuya kumusoro chaiko.
Stood there by Brother Lauster, many of you know him, the American born a German here, that's my interpreter there.
Ndakamira ipapo nehama Lauster, vazhinji venyu munovaziva, muGermany akazvarirwa muAmerica muno, ndiye mududziri wangu ikoko.
And he stood right there and said, don't interpret this.
Zvino akamira ipapo ndikati usadudzira izvi.
I said, Lord God, you give me a vision, sent me to Germany.
Asi ndakati, Ishe Mwari, imi makandipa chiratidzo uye mukandituma kuGermany.
These witches have brought up this storm, you're the God of creation. Let it be known that you're God.
Varoi ava vaunza dutu iri, muri Mwari wezvisikwa. Ngazvizivikanwe kuti imi muri Mwari.
No one but what could understand English, that wasn't a dozen there, that know what I was speaking about.
Hapana mumwe kunze chete kweaigona kunzwisisa chirungu uye vakanga vasiri gumi nevaviri ipapo vaiziva izvozvo zvandaitaura pamusoro pazvo.
Just stand the tent raising up like this with 30,000 people beneath it, jumping up and down like that, settle down and the clouds and thunders roared away.
Panguva iyoyo tende raisimuka seizvi riine zviuru makumi matatu zvevanhu pasi paro raisvetuka richikwira nekudzika saizvozvo ndokudzika mapasi. Zvino makore nemitinhiro zvakaomba zvichienda.
In less than 5 minutes the sun was shining right down through when about 15,000 Germans came to the Lord Jesus Christ.
Pasi pemaminitsi angasvika mashanu, zuva rakanga rava kupenya richipinda mukati. Apo vangaita zviuru gumi nemashanu zvemajeremani vakauya kuna Ishe Jesu Kristu.
He's still God. He's just as God as much as he ever was.
Achiri Mwari, achingori Mwari sezvaaingove.
Well, as I stood there on that hill,
zvino ndakamira ipapo pachikomo ichocho.
Coming out about 4 days later, anyone here knows the truth, not one cloud was in the sky from that hour for 4 days.
Ndichizobuda angaita mazuva mana aitevera, chero munhu ari pano anoziva chokwadi, pakanga pasina kana gore rimwe zvaro raiva mudenga kubva paawa iyoyo kwemazuva mana.
I come down and go out, went by gasoline when we come out of the mountains.
Pandakadzika ndikabuda ndakaenda kunotenga peturu patakabuda kubva mumakomo.
I said, it's been pretty dry. I said, yes, it's been dry.
Ndakati, kwanga kwakaoma zvakanyanya? Akati, hongu, kwanga kwakaoma.
He said, we're looking for a storm the day come up, but we don't know, the thing stopped.
Ndokuti, iye akati, isu takanga tichitarisira dutu rimwe zuva, ndokuuya, asi isu hatizivi, chinhu chacho chakamira, maona.
I went on down to the other side of Colorado, stopped to get some gas, Billy Paul, my son back there, we were together.
Ndakaenda zasi kune rimwe divi reColorado, ndikamira kuti ndiwane peturu. Billy Paul, mwanakomana wangu ari kumashure uko, takanga tiri pamwe chete.
I said, let's just see if he stopped down here.
Ndakati, ngatione kuti rakamira here zasi kuno.
I drove in, I said, good morning. So we start talking to the man, he said, good morning.
Zino ndakatyaira ndichipinda ndikati, mangwanani yakanaka. Saka, takatanga kutaura kumurume wacho, akati mangwanani yakanaka.
And he, I said, sure a beautiful day. He said, yes, the old sun's coming out hot again, so she sure burned us up this summer.
Zino iye, ndikati, chokwadi izuva rakanaka. Akati, hongu, zuva rekare riri kubuda, riri kupisa zvekare. Akati, chokwadi rati pisa isu muzhizha rino.
I said, hey. I said, well, that's all across the nation. He said, yeah, I understand.
Uye ndakati, hongu, ndikati, saka, zvakatekeshera nemunyika yose. Iye akati, hongu, ndinonzwisisa.
Now, this is getting almost time for your storms.
Uye ndikati, yawe kuda kukwana nguva yemadutu enyu.
He said, you know what? He said, all the papers, radio, and everything else give the storm come of the day, and the clouds come, and the storm started, and all at once, we don't know what happened to it. It all went away.
Akati, unoziva chii? Akati, mapepa ose, radio, nezimwe zvese, vakati dutu riri kuuya rimwe zuva. Uye makore akauya, zvino dutu ndokutanga. Zvino kamwe kamwe, hatizivi kuti chii chakaitika kwariri. Rose haro rakaenda.
He's still God. Just as much God as he ever was.
Achiri Mwari. Achingori Mwari sezvaakangogara ari.
But how can a man say those things unless God tells him first to say it?
Ko munhu angataura zvinhu izvozvo sei kunze kwekunge Mwari vamuudza kutanga kuti azvitaure.
See, not under impression, but you know what you're saying, then do it. But wait, don't try to say.
Munoona, kwete pasi pekufungidzira. Asi unoziva zvauri kutaura. Ipapo wozviita. Asi mira, usaedza kutaura.
Oh, that's why many people, I think, and gifts of God. Wait to know it's, you know it's God.
Oh, ndiyo nzira. Vanhu vazhinji, ndinofunga, nezvipo zvaMwari. Mira uzive kuti ndizvo, woziva kuti ndiMwari.
See, wait till the voice comes and you hear it, know it, see it. Then you can say it's thus saith the Lord.
Munoona, mira kusvikira izwi rauya, uye worinzwa, uye unoriziva, woriona, ipapo unogona kutaura kuti izvanzi naJehovha.
If it isn't thus saith the Lord, then it's your impression. It's what somebody else thinks.
Kana isiri zvanzi naJehovha, ipapo maonero ako. Mamwewo mafungiro emumwe munhu.
People request people, say this for me.
Vanhu vanokumbira vanhu, nditaurire iwo izvi.
Do this for me. How can you do it if you're honest with God until God first tells you?
Nditireiwo izvi. Ko ungagona kuzviita sei kana iwe wakatendeka kuna Mwari kusvikira Mwari vakuudza kutanga?
How can I tell you thus said Jack Moore and Jack Moore hasn't said nothing to me?
Ko ndingakuudze sei zvanzi na Jack Moore apo Jack Moore asina zvaataura kwandiri? Maona?
It's got to come first from God, not impressed. It's got to be God, and then it'll happen. For it is then, thus saith the law.
Zvinofanira kubva kuna Mwari kutanga, kwete kufungidzira. Anofanira kuve ari Mwari, uye zvadaro zvinozoitika, nokuti zvinenge zvava zvanzi naJehovha.
Everybody won't have that.
Zvino, munhu wese haawane izvozvo.
No, sir, it won't be that way. It never was that way.
Kwete changamire. Hazvizova saizvozvo. Hazvina kumbobvira zvakava nenzira iyoyo.
It never will be that way. God deals with an individual.
Hazvimbofe zvakava nenzira iyoyo. Mwari vanoshanda nedunga munhu.
He did in the days of Noah. He did in the days of Joshua. He did in the days of Moses.
Akazviita mumazuva aNoah. Akazviita mumazuva aJoshua. Akazviita mumazuva aMoses.
He's never made a system. It's been an individual. Because two men ain't alike, no time. He never did do no more.
Akagara akadaro. Haana kumbobvira akagadzira urongwa. Aingova ari munhu mumwe chete. Nokuti vanhu vaviri havana kufanana. Panguva ipi zvayo, munoona. Iye haana kumbobvira akaita zvimwe zvakare.
But everybody didn't have to be Moses. They didn't understand it. They just followed.
Asi munhu wese haifanira kuva Moses. Vakanga vasingazvinzwisise. Vaingotevera.
And the Holy Spirit of a man is anointed of God will direct you to follow the Holy Spirit in the Bible.
Zvino mweya mutsvene kana munhu akazodzwa naMwari anokutungamirira kutevera mweya mutsvene neBhaibheri.
For he is the one who does these things. Jesus Christ in the form of the Holy Ghost working in the people.
Nokuti ndiye anoita zvinhu izvi. Jesu Kristo ari muchimiro chemweya mutsvene achishanda muvanhu.
Standing there, I started to walk back down. I stood there. I cried. I couldn't help it. To see what had happened right there in a moment.
Ndakamira ipapo. Ndakatanga kufamba ndichidzokera zasi. Ndakamira ipapo. Ndikachema. Handina kugona kuzvidzora. Ndichiona zvakange zvaitika ipapo munguva shomanani.
And the brethren up there. Now how many was that? Is there somebody here?
Zvino hama kumusoro ikoko. Zvino vangani vaivako. Pane here mumwe munhu pano?
I know Fred Softman and Amateur was up there.
Ndinoziva Fred Softman nevamwe vari pano vaiva kumusoro ikoko.
No, Fred was with me at the other place.
Kwete, Fred aiva neni kune imwe nzvimbo.
Is there any here now that was up there?
Pane here ari pano akanga ariko kumusoro uko?
Is Brother Banks Woods them in here yet?
Kohama Banks Woods nevamwe vati vasvika muno here?
Is there anybody here besides Billy Paul that was up there?
Pane here mumwe munhu pano kunze kwa Billy Paul akanga ari kumusoro uko?
These boys had just left, yeah. And Brother Woods and Brother Taylor, I forget the other brother's name, four or five of them were standing there.
Vakomana ava vakanga vachangoenda hongu. Zvino Hama Wood na Hama Taylor, kana kuti ndakanganwa zita reimwe Hama, vana kana vashanu vavo vakanga vakamira ipapo.
These brother here, Brother Martin, had just left. Left the day before on the cow, the storm coming.
Hama Idzipano, Hama Martin, vanga vachangoenda, vakaenda zuro wacho, nokuda kwedutu raiuya.
You all remember the storm, the broadcast, they said it was coming.
Imi mose munorangarira dutu racho, kushamba dzirwa, vakazvitaura kuti raiuya.
Now, what's it? You met it.
Zino, matikudi, makasangana naro.
Then, and now, notice, standing there, I thought, well, I guess I'll go down the hill.
Ipapo, uye zvino cherechedzai, ndakamira ipapo, ndakafunga, zvakanaka, ndinodaira, ndichadzika zasi kwechikomo.
And I made a vow to God a few years ago going out with a full gospel businessman that I wouldn't shoot game for somebody else unless it was an emergency. I just wouldn't do it.
Uye ndakaita mhiko kuna Mwari makore mashoma apfuura, pandaibuda kunze newe full gospel businessman kuti handaizopfuurira mumwe munhu mhuka. Kunze kwekunge chiri chinhano chinotoda betsero nekukasika. Handaimbozviita.
And Brother Jack Palmer, is he here? Brother Jack is from Georgia. He usually comes up here.
Uye, hongu, ndi hama Jack Palmer. Vari pano here, hama Jack, waka vaku Georgia. Wano wanzo uya kuno.
He was standing there, and the night before he said, Brother Branham, get me a deer.
Wakanga waka mira ipapo, uye usiku wakange wapfura, wakati hama Branham, ndi unzireyo nondo.
And I just shook because I know I'd vowed I wouldn't do that 4 or 5 years ago because that year I killed 19 head of elk alone.
Zino inizangu, ndakango vunda no kutindi, ndino ziva ndakaita miko, yokusa daro, makoremana kana mashano apfura, no kuti gore iroro, ndakaura dangare noro, gumine pfumba ngwendoga.
Just for them business men to sit around and talk their business, I'd have to go out and kill their game.
Kuitira varume vema bizimu, vanongo gara vachitaure zvebizimu rao, ndaitozo buda kunze, ndono uraya mukadzavo.
And it just didn't seem like put me in a murder case, but I wouldn't do it.
Uye izozo zvakanga zvisingaratidze kunge sekundiisa muboka remhondi, asi handaizodaro.
I'll take them where it's at, but I won't shoot it.
Ndichavatora ndovaendesa kwairi, asi ini handiipfuri.
So I promised God I wouldn't do that.
Saka ndakavimbisa Mwari kuti handaizodaro.
So then I got left the place going back, started down the hill, and a voice spoke to me, said, why not walk with me?
Saka ipapo, ndakawana, ndakabva panzvimbo ndichidzokera, ndakatanga kudzika chikomo. Zvino izwi rakataura kwandiri, uye rikati, ko, wadii wafamba neni?
I said, Lord God, if that's you, I know that only the hand of God could part those clouds and do what you've done here.
Zvino ndikati, Ishe Mwari, kana muri imi, ndino ziva kuti ruoko rwaMwari rwoga runogona kupatsanura makore aya uye nokuita zvamaita pano.
The warm sun shining down, drying my shirt out, the steam coming up from it.
Zvino zuva rinodziya raivheneka pasi, richiomesa shati yangu, uye chiutsi chemvura chichisimuka kubva pairi.
And I said, great cathedral, virgin forest, you know.
Zvino ndakati, zvichechi ziguru sango risina kutemwa miti munoziva.
And I said, I believe I'll walk up this way then, Lord, if you have no certain direction.
Zvino ndakati, ndinotenda ndichafamba nichikwira nenzira iyi zvino Ishe, kana musina nzira yakatsaurwa yekwekuenda.
I want to go up there and stand just in a few minutes for a little memorial to my wife of our first and only honeymoon, you know, that we ever had a chance to go and I took her on a hunting trip.
Ndaida kukwira kumusoro uko, uye ndomira kwema minutes mashoma kuitira kurangarira zvishoma mudzimai wangu nekusasana kwedu mushure memuchato kwokutanga uye koga munoziva uko kwatakambova nemukana wekuti tiende. Zvino ndakamutora kurwendo rwekuvhima.
Here I am up here this year again hunting with these brethren and her down in Tucson trying to keep things going.
Zvino ezvino ndiri pano gore rino zvakare ndichivhima nehama idzi. Zvino iye ari zasi kuTucson achiedza kuti zvinhu zvifambire mberi.
And I started walking down through there and I got to thinking.
Zvino ndakatanga kufamba ndichidzika neimomo uye ndakatanga kufunga.
Now this is going to sound very funny, and I'll hurry because I know your service starts at about 10 minutes.
Zvino izvi zvichaita sezvinosetsa kwazo. Zvino ndichakurumidza nekuti ndinoziva kuti shumiro yenyu inotanga mumaminetsi anenge gumi.
And so I was walking down along through there, and I was thinking.
Zvino, saka ndaifamba ndichidzika nemukati imomo, uye ndaifunga.
Oh, I wonder why that she never has said a word to me about going anywhere.
Oh, handizivi kuti sei asina kumbobvira akataura shoko rimwe kwandiri pamusoro pekuenda kwese kwese.
And this morning I want to tell you what happened in a few minutes.
Uye mangwanani ano ndinoda kukuudzai zvakaitika mumaminitsi mashoma.
Every man ought to think this.
Ini murume wese anofanira kufunga izvi.
I think there's not a woman in the world like my wife.
Ndinofunga kuti hakuna mudzimai munyika akaita semudzimai wangu.
She's just a wonderful person. Little pious, stay at home.
Anongova munhu anoshamisa, akati nyararei, anogara kumba.
She's always had my clothes ready.
Anogara akagadzirira nhumbi dzangu.
I'd be out gone on the trips or they come in and say, teach her a little bit, say, I'm your husband, are you my wife?
We ini ndinenge ndabuda ndaenda nenzendo nezvimwe zvose, ndodzoka ndoti ndomudenha zvishoma ndoti ndiri murume wako iwe uri mudzimai wangu here
like that and kiss the children and kneel down have prayer
uye zvakadaro ndosvepura vana ndopfugama zvino ndova nemunamato
put on my clothes to keep from having to lose my mind nearly from the crowds and things take off and go fishing or hunting away from her
zvino ndopfeka nhumbi dzangu kuitira kuti ndisarasikirwe nepfungwa dzangu potse kubva pamhomho yevanhu nezvinhu ndosimuka zvino ndobva ndaenda kunoredza kana kunovhima kure ndabva paari aitozvitakura zvose ari oga pache zvake
Then I got to thinking, well, maybe when I'm home, the only thing I know is God and His Word.
Ipapo ndakatanga kufunga, zvakanaka, pamwe kana ndiri pamba, chinhu choga chandinogara ndiri, chinhu choga chandinoziva, ndiMwari neshoko rake.
I'm constantly talking on.
Uye ndinogara ndichitaura nezvaro.
I was going along there and a thought presented to me.
Zvino ndaienda hangu ikoko, zvino imwe pfungwa yakauya kwandiri.
He said, well... Maybe she just lets you go because it keep the people away and so forth like that.
Ikati zvakanaka pamwe anokusiya uchienda nokuti zvinoita kuti vanhu vagarire kure uye nezvimwe zvakadaro.
And she can be a little more peaceful when you're away. And I begin to accompany that thought.
Uye anokwanisa kuva nerugare rwakati wandei kana usipo. Zvino ndakatanga kuvaraidza pfungwa iyoyo.
I went like that and when I did... I seen the whiskers on my face from about a week old, and they were better than half gray.
Nakati, saizvozvo, uye pandakazviita, ndakaona ndebvu dzaive pachiso changu, dzainge dzakura kuda kwevhiki, uye dzakanga dzachena zvakanyanya.
I thought, Bill, you know where you're headed.
Ini ndakafunga, Bill, ngori. Unoziva uko kwa wakananga.
You're headed right on out now. See, you're getting old.
Wakananga kunze chaiko zvino. Unoona. Wave kuchembera.
You already crossed that 50 mark.
Uye wakato yambuka mtsara we pamakumi mashanu aya.
So I was just thinking that, going along with my rifle hanging on my shoulder, walking along like that.
Saka ndakanga ndichifunga izozo, ndichifamba hangu nepfuti yangu yakarembera pabendekete rangu, ndichifamba hangu saizozo.
And all of a sudden, something happened.
Zvino kamwe kamwe, chimwe chinhu chakaitika.
It seemed like in every principle, I was a boy again.
Zvaiita sekunge, muna zvose, pamasikirwo, ndaiva mukomana zvakare.
I don't know what mentally taken place or what it was. And I looked standing in front of her, and there, in front of me, and there she stood just the way she was when I married her.
Ini handizivi zvakaitika mupfungwa kana chii zvazvaiva. Zvino ndakatarisa ndakamira mberi kwake ipapo mberi kwangu. Zvino hepano akamira nenzira yaaiva pandakamuroora.
I set my gun down to rub my eyes.
Ndakaisa pfuti yangu pasi, ndakapukuta maziso angu.
I looked at her and she held out her arms like this, looked at me.
Ndakamutarisa zvino iye akatambanudza maoko ake seizvi, akanditarisa.
I bowed my head down because we're going right up there for a little memorial for our anniversary.
Ndakakotamisa musoro wangu pasi nokuti ndaienda kumusoro chaiko ikoko kuva nekurangarira zvishoma zuva remuchato wedu.
Stand by those trees, a bunch of little trees up there quaking ass just like it was up in the north woods when we went up in Adirondack.
Ndokumira pane miti iyoyo kaboka ketumiti tudiki kumusoro ikoko quaking ass. Sezvakaita uko kumasango ekuchamhembe apo patakaenda kumusoro kuAdirondack.
And I always go up there each 23rd day of October when I'm up there.
Uye ndinogara ndichienda kumusoro ikoko musi woga woga wemakumi maviri nematatu wagumi guru kana ndiri kumusoro ikoko.
And there she was.
Zvino hepo paaiva.
Now I don't set my rifle down, look there. And I stopped a minute and I bowed my head, I looked back, and she was still standing there with her arms out.
Zino ndakabva ndaisa pfuti yangu pasi. Ndakatarisa ikoko. Zino ndakamira kwe minute. Ndikakotamisa musoro wangu. Ndakatarisa zvakare. Zino aive achakamira ipapo. Akatambanudza maoko ake.
I thought, I haven't surely lost my mind.
Ndakafunga.
handifungi kuti ndarasikirwa nepfungwa dzangu.
I looked again, I thought, why would this be?
Ndakatarisa zvakare, ndakafunga, ko zvingava sei?
Here I was, a young fella. I looked at my hands and I said,
Hezvinoi, ini pano, murume wechidiki. Ndakatarisa maoko angu, uye ndikati, ini?
Lord, my responsibility in the world to bring your message, surely this is something happened to me.
Ishe, mungava wangu webasa munyika, kuunza maridzo yenyu, chokwadi ichi, chimwe chinhu chaitika kwandiri.
And I looked again, and then it just faded away.
Zvino, ndakatarisa zvakare, uye ipapo, zvakabva zvangonyangadika.
And I picked up my rifle, put it on my shoulder.
Zvino ndakasimudza pfuti yangu, ndikaiisa pafudzi rangu.
I said, maybe that you let me know that the reason it does break her heart when I come and go out hunting and things like that.
Uye ndikati zvimwe ndimi manditendera kuti ndizive chikonzero zvinorwadza moyo wake pandinenge pandinouya zvinondobva ndaenda kunovhima nezvinhu zvakadaro.
But as I start walking on, I took off my hat again.
Asi pandakatanga kufamba ndakabvisa ngowani yangu zvakare.
I said, God, I know that you're here. There's no doubt in my mind but what you're here.
Ndikati Mwari, ndinoziva kuti imi muri pano. Hapana kupokana mupfungwa dzangu asi kuti muri pano.
And I believe you every word.
Uye ndinotenda imi shoko rega rega.
You make that sun shine down on my back.
Imi munoita kuti zuva riya ripenye pasi kumusana kwangu.
You're the one who does these things, you're a creator.
Ndimi munoita zvinhu izvi. Muri musiki.
I've been so dilatory, it looks like I'm afraid to take a hold, I'm afraid I'll do something wrong.
Ini, ndanga ndiri kunonokera, zvino taridzika sekunge ndiri kutya kubata, ndiri kutya kuti ndingaita chimwe chinhu chisiri icho.
I said, there's one thing I will ask you to do, lift the burden from my heart.
Ndikati, pane chinhu chimwe chete chandicha kukumbirai kuita. Simudzai mutoro kubva pamoyo wangu.
There's no need of me trying to confess anymore.
Hapana chikonzero chekuti ndiedze kureurura zvakare.
Because for 5 years I've constantly cried out to you. What have I done? Tell me what it is.
Nokuti kwemakore mashanu ndangoramba ndichichema kwamuri. Ko ndakaiteiko? Ndiudzeiwo kuti chii.
And I was walking up the little hill then right close to where I was going to stand for a few minutes.
Zvino ndaifamba ndichikwira kachikomo kadiki. Ipapo pedyo chaipo nepandaizomira kwemaminitsi mashoma.
Just to thank the Lord for my wife and for our successful marriage that God had given us.
Kungotenda ishe nemudzimai wangu, uye nemuchato wakabudirira uyo Mwari wavakatipa.
The love we had for each other these years and our children, I do that every 23rd day of October.
Nerudo rwataiva narwo mumwe kune mumwe makore ose aya nevana vedu. Ini ndinozviita izvozvo musi wemakumi maviri nematatu woga woga wagumi guru.
And there's a little quake and asp about all 10 inches thick had come up about like this and went out kind of an L and went up.
Uye paiva nemuti mudiki wemuquaking asp ungaita mainji gumi kukora wakanga wakura sezvizvi uye ndokubuda zvakaita sevara L uye ndokubva waenda mudenga.
And just as walking up the hill got real weak and I just leaned over against that tree like that.
Zvino pandakanga ndichifamba ndichikwira chikomo ndakapera simba zvakanyanya. Zvino ndakangozembera pamuti iwoyo saizvozvo.
Now I can hear something patting on the leaves. Just a minute.
Uye ndaingonzwa chimwe chinhu chichirova pamashizha kweminiti imwe.
Now the leaves are done dry at time I'd walk there about 300 to 400 yards.
Zvino mashizha aive atooma panguva yandakafamba ndichisvikako angaita mayadhi mazana matatu kana mazana mana.
And I looked, and it was water coming from my own eye. Dropping off through the gray beards down onto the ground.
Zvino ndakatarisa, zvino yaiva mvura, yaibva mumaziso angu, ichidona, ichipfuura nemundebvu chena, ichidzika kuenda pasi.
I said, oh God, what a failure I am.
Ndakati, Mwari, ndiri mukundiki chaiye.
And standing there in that condition, I said, I trust that you will be merciful to her.
Zvino ndakamira ipapo muchinano ichocho ndakati ndinovimba kuti muchava nengoni kwaari.
I said, I ain't worthy to ask for mercy.
Ndakati ini handina kukodzera kukumbira ngoni.
I said, someday I know I'm getting gray and I gotta go, Lord.
Ndikati rimwe zuva ndinoziva kuti ndiri kuchena musoro uye ndinofanira kuenda Ishe.
And I guess people think it's crazy, but I find God out in them places. That's where it's real to me.
Uye ndinofungidzira kuti vanhu vanofunga kuti kupenga asi ndinowana Mwari kunze munzvimbo idzodzo. Ndiko kwazvinova zvamazviro kwazvo kwandiri.
It's as real as it is right here.
Ini zvingori zvemazviro kwazvo sezvazviri ipo pano.
And frankly, a little more so, because see, all of your part.
Uye, kutaura chokwadi, zvakati wedzerei, nokuti munoona, imi mose chikamu.
There it looks like I'm just standing with him alone, talking to nobody but him.
Ikoko zvinotaridzika sekunge ndakamira naye ega ndisina wandinotaura naye asi iye.
And as I stood there, I heard the brush break. And I kind of raised my head up.
Zvino, pandakamira ipapo, ndakanzwa kutyoka kwechikwenzi. Zvino ini ndakaita sekusimudza musoro wangu.
With a red shirt on now and a red band around my hat.
Ndakanga ndakapfeka shati tsvuku zvino uye nekabhanire katsvuku kakatenderedza nguwani yangu.
Red handkerchief wrapped around one of those western hats. And I looked, and here stood three deer standing right by me. Just walked up there.
Hengechefu tsvuku yakamoneredza imwe ngowani dziya dzekumadokero. Zvino ndakatarisa zvino paive pakamira nondo mbiri nhatu dzakamira pedyo neni. Ndokungofamba dzichiuya kumusoro ikoko.
Me and that red, all that shooting over there, 100 man, they've been shot at 40 times, I guess.
Ini ndiri muzvitsvuku izvozvo. Nekupfuura kwese kuya kwaiitika ikoko, varume zana dzaive dzapfurwa kanosvika makumi mana, ndinofungidzira.
Well, sure they'd have scattered right now, but they didn't. They just stood and looked at me.
Handiti, chokwadi. Dzingadai dzapararira iko zvino. Asi idzo hadzina. Dzakangomira ndokunditarisa.
And find me two full-grown fawns and a big doe.
Uye nyama yakanaka. Tsvana mbiri dzakura nenondo hadzi huru.
And something said to me, there is a deer for Brother Evans, one for Brother Welch, and one for the Methodist preacher.
Zvino chimwe chinhu chakati kwandiri. Pane nondo yahama Evans. Imwe ndeya hama Welch ne imwe yemuparidzi womethodist.
There is exactly what the Lord God has given to you now. They can't get away.
Ndizo chaizo izo Ishe Mwari zvaapa kwauri zvino. Hadzigoni kutiza.
There's no way for him to. I had a rifle hanging on my shoulder right here.
Hapana nzira yadzo yekuti dzidaro. Ndakanga ndine pfuti yakarembera pabendekete rangu chaipo.
And before they could even got turned around, I killed all three of them. Like that, before they could even move. They were right in my hand.
Zvino, dzisati dzatombo tendeuka, ndinenge ndatodziuraya dzose dziri nhatu. Munoona saizvozvo. Dzisati dzatombo famba. Dzakanga dziri mumaoko angu chaimo.
And I thought, there they are, just the three. Easy to roll them right down the hill here and then throw them right on out.
Uye ndakafunga. Hedzo dziri apo, dzingori nhatu. Zvinyore kudzikungurutsira zasi chaiko kwechikomo pano. Zvino kwava kuzodzitakura kubuda kunze.
And I thought that'd be very easy. There's the three, then we can go home from there, take out, and get out of the mountains.
Zvino ndakafunga, izvozvo, zvingava nyore kwazvo. Hedzo dziri nhatu, zvino taigona kuenda kumba, tichibva ipapo, toenda, uye tobuda mumakomo.
And as I looked at them there, they're standing looking at me, just as quietly, about 15 yards, 20.
Zvino, pandaka dzitarisa ipapo, dzaive dzakamira dzakanditarisa murunyararo. Mayadhi angaita gumi nemashanu, makumi maviri.
Well, I just stood still.
Saka ndakaramba ndakamira.
And I don't know where you fellas hunt deer or not, but they're odd when they don't, or are not certain, they'll fix their feet like this, go. And then they watch me.
Uye, handizivi kana imi machinda muchivhima nondo kana kuti kwete, asi hadzinzwisisike. Kana dzisina chokwadi, dzinogadzirisa tsoka dzadzo seizvi dzoenda. Uye zvadaro dzakanditarisa.
Well, there it is. Only thing you just throw my rifle over and they're gone.
Ndakafunga zvakanaka. Hezo kaizvo zvinhu choga ndingangonongedzera pfuti yangu iko zvino idzo hadzichiko.
Then I remembered I promised God that I wouldn't do it. I remember that.
Zvino ndakarangarira kuti ndakavimbisa Mwari kuti handisi kuzozviita. Uye ndinozvirangarira izvozvo.
I thought, no, I can't do it. That isn't right. I promised God that I wouldn't do it.
Ndakafunga kwete. Handigoni kuzviita. Izvozvo hazvina kunaka. Ndakavimbisa Mwari kuti handaizozviita.
And when you make a promise, you stay with it. God expects you to.
Zvino kana waita vimbiso, iwe gara nayo. Mwari anotarisira kuti ugodaro.
And there I thought, well, just perfectly in my hands, but yet I promised him I wouldn't do it. I said, go on, mother. Take your babies and go on into the woods. Enjoy yourself. I love this too.
Uye ipapo ndakafunga. Zvakanaka. Zvakanyatso kwana mumaoko angu. Asi zvakadaro. Ndakamuvimbisa kuti handisi kuzozviita. Ndikati, enda hako amai. Torai vana venyu mugoenda musango mufare. Ndinozvidawo izvi neniwo.
You're in my hands, but I ain't gonna kill you.
Muri mumaoko angu, asi handisi kuzokuurai.
And they come a little closer. Oh, how unusual that is for deer.
Zvino dzakaswedera pedyo zvishoma. Oh, zvinoshamisa sei izvo. Iri nondo.
And they look at me, you know, and turn their head.
Zvino dzainditarisa munoziva, uye dzotendeudza misoro yadzo.
And me stand there dressed in red with a rifle standing in my hand.
Uye ini ndakamira ipapo, ndakapfeka zvitsvuku nepfuti yakamira muruoko rwangu.
And they walked real close till they could almost, I could feed them out of my hand.
Zvino dzakaswedera pedyo sachaipo, kusvikira dzaitopotsa, ndaitogona kudzipa zvekudya kubva muruoko rwangu.
And they just nosed around there a few moments, turned around, walked on back a little piece, they stopped, come back again.
Zvino dzakangofemedza ipapo kwechinguva chidiki, ndokutendeuka ndokufamba dzichidzokera kachinambwe kadiki. Dzakamira ndokudzoka zvakare.
Something kept saying, they're right in your hands. They're right in your hands. The Lord has put them in your hands.
Chimwe chinhu chakaramba chichiti, dziri mumaoko ako chaimo. Dziri mumaoko ako chaimo. Ishe adziisa mumaoko ako.
I said, but I promised that I wouldn't do it.
Ndikati, asi ndakavimbisa. Ndakavimbisa kuti handisi kuzozviita.
Since then I thought, you know, one time David was led right to the very side where Joab was laying. And where King Saul was laying.
Kubva ipapo ndakafunga. Munoziva imwe nguva Davidi akatungamirirwa kudivi chaiko kwaive kwakarara Joab. Uye kana kuti kwaive kwakarara mambo Sauro.
Joab said to him, said the Lord has delivered him into your hands, but he said, God forbid that I touch his anointed.
Zvino Joab akati kwaari, akati, Jehovha amuisa mumaoko enyu. Asi iye akati, Mwari havatenderi kuti ndibate muzodziwa wavo.
See, you must watch when you make a promise.
Aona. Munoona, unofanira kungwarira kana waita vimbiso.
And I said, I promised God that I wouldn't do it, so I won't.
Zvino ipapo ndakati, ndakavimbisa Mwari kuti handizozviiti, saka handidaro.
I said, mother, take your children and go on out in the woods. I'm not going to bother you.
Ndakati, amai, torai vana venyu, uye muende musango, ini handisi kuzokunetsai.
In my hands, you couldn't get away if you had to.
Muri mumaoko angu, hamukwanise kutiza kana maifanira kuzodaro.
But I'm not going to hurt you. Go on to the woods. And they come right back again, right around.
Asi ini handisi kuzokukuvadzai, enda henyu kumasango. Zvino dzakanyatsodzoka zvakare chaipo pandaive.
And I stood there and I thought, what is this a strange thing?
Zvino ndakamira ipapo ndikafunga, ko chiko ichi? Chinhu chisinganzwisisike.
I'm a nature person. I watch God in nature.
Ndiri munhu wezvisikwa. Ndinotarisa Mwari muzvisikwa.
The sunset and rise that. The death, the life, the burial, The death, the resurrection, again, everything.
Kunyura nekubuda kwezuva, ndiro rufu, upenyu, kuvigwa, rufu, rumuko, zvakare, zvese.
Like the trees, how Job said, "Thou hide me in the grave, you keep me in a sacred place."
Semiti, kuti Job akataura sei, nezvekuvanda mubwiro, aizondichengeta munzvimbo yakaereswa.
To see the sap leave the trees and go down into the grave of the roots and come back up in the spring, the resurrection.
We achiona muto, wemuti, uchisia miti, uchidzika zasi muguva remidzi, wozodzokazve mupfumvudza, rumuko.
Everything speaking of life and resurrection.
Zvinhu zvese zvichitaura nezveupenyu nerumuko.
As I stood there watching, they got closer, closer.
Zvino pandakamira ipapo ndakadzitarisa, dzakaswedera pedyo nepedyo.
Then they turned and walked on out in the woods. And I just stood there, just dumbfounded like.
Zvadaro dzakatendeuka ndokufamba dzichienda musango. Zvino ndakangomira ipapo ndisisina nere muromo ndingati.
And when they went away, that voice spoke down again, that sun shining on my back. Said, "You remembered your promise, didn't you?"
Zvino padzakaenda, izwiriya rakataura zvakare. Iro zuva richipenya kumusana kwangu, rakati, "Warangarira vimbiso yako, hauna here?"
I said, "Yes, Lord. I remember my promise. I know that you, I can't see you, Lord, but you're here somewhere."
Ndikati, "Hongu ishe, ndarangarira vimbiso yangu. Ndinoziva kuti ndimi, ini handisi kukuona ishe, asi muri pano pane imwe nzvimbo."
I said, "I don't see, but I hear your voice. I know you're here."
Ndikati, "Handisi kukuona, asi ndiri kunzwa inzwi renyu. Ndinoziva kuti muri pano."
Said, "You kept your promise. You remember your promise. I remember mine too. I'll never leave you nor forsake you." Oh my. I haven't felt the same since.
Ndokuti iwe wachengeta vimbiso yako, warangarira vimbiso yako. Ndicharangarira yangu zvakare. Andife ndakakusiya kana kukurega wakadaro. Oh, ini zvangu. Handina kumbobvira ndakanzwa zvimwe chete kubva ipapo.
I come off the mountain. All the afternoon, vision after vision happened, taking place.
Ndakadzika kubva mugomo. Masikati ose, chiratidzo pamusoro pechiratidzo zvakaitika, zvichitora nzvimbo.
I come on down, it seemed like everything's been different since then. A burden has gone.
Ini ndakadzika pasi. Zvinotaridzika sekunge zvinhu zvese zvakabva zvasiyana kubva ipapo. Mutoro wakaenda.
About when the ministry first come to me with feeling the person's hands, what it was a life in them, and we know how it went.
Paya shumiro payaka uya kekutanga kwandiri, nekunzwa ruoko rwemunhu, zvazvaiva, maiva neupenyu maari, uye toziva kuti zvakafamba sei.
One night in California, I was sitting with the Malikian family. Brother Moore remembers Brother Brown, the Malikian family.
Umwe usiku muCalifornia, ndakanga ndakagara nemhuri yekwaMaliki. Ama Mo vanorangarira nehama Brown, mhuri yekwaMaliki.
And the little lady was going to take milk laying from childbirth.
Zvino mudzimai mudiki aizova nechirwere chemuzvere chekuzvimba makumbo, shure kwekusununguka.
And I had her put her hand on, I said, "There, didn't you see the vibration of it?"
Uye ndakange ndamuti atambanudze ruoko rwake, ndikati, "Hecho kaicho, uri kuona kubvundirira kwacho, waona?"
And I said, "You're going to take milk leg." I said, "It's already working in you." And she did, almost lost her life.
Zvino ndikati, "Iwe uchabatira chirwere chemuzvere chekuzvimba makumbo." Ndikati, "Chiri kutoshanda mauri." Zvino akachibatira akapodza rasikirwa neupenyu hwake.
And Brother Maliki said to me, "So Brother Bram, how do you do that?"
Zvino hama Maliki vakati kwandiri, vakati, "Hama Branham, munozviita sei izvozvo?"
"I don't know. I can't tell you how it is. It's God."
Ndikati, "Handizive, handigoni kukuudzai kuti zvakamira sei. Ndimwari."
And so I held my hand up like that. I said, here's my wife. I know there's nothing wrong with her. Lay your hands upon mine, honey."
Zvino saka, ndakatambanudza ruoko rwangu saizvozvo. Ndikati, "Pano, heuno mudzimai wangu. Ndinoziva hapana chakakanganisika paari. Isa maoko ako pamusoro peyangu mudiwa."
And she did. And there a tumor vibrated from female.
Uye akazviita. Zvino ipapo bundu rakabvunda bvunda
kubva kune zvehudzimai.
And I said, sweetheart, you have a tumor, honey, in the female gland.
Zvino ndikati, mudiwa, une bundu mudiwa, munhengo dzemunhukadzi.
And she said, I feel no effects.
Zvino akati, ini handisi kunzwa zvinoratidza.
I said, sweetheart, here it is on my hand. Raise your hand up. She raised up, then lay it back down. See it?
Ndikati, mudiwa, hezvino izvi zviri paruoko rwangu. Simudza ruoko rwako mudenga. Akasimudza, ndokurudzorera pasi zvekare. Wazviona ka?
Well, when we went, come home, we got a very fine doctor friend and went to school with him.
Zvakanaka. Patakaenda, takadzoka kumba. Ndine shamwari yakanaka kwazvo chiremba. Ndakaenda kuchikoro naye.
We took her down to examination. Said, Billy, there's nothing wrong with her. She's all right. No tumor there.
Takaenda na ikoko kunoongororwa. Akati, Billy, hapana chakaipa paari. Akati, zvaari akatonaka. Hapana bundu ipapo.
I said, Sam, I don't want to doubt your word, see? Because you're examined with this tumor there.
Ndikati, Sam, handidi kupoka na shoko rako. Unoona, nekuti wamuongorora. Asi pane bundu ipapo.
Everybody every 3 or 4 years when I go to get my physical, when I go overseas, she goes with me for a physical. And when it was, never seen it.
Munhu wese, papfuura makore matatu kana mana, pandinoenda kunoongororwa muviri wangu, pandinoenda mhiri kwemakungwa, mudzimai anoenda neni kunoongororwa. Uye, pakudaro, harina kumboonekwa.
About 2 years ago, I come in one day, I must tell all truth. See, you don't want to just bypass anything. You must tell all truth.
Zino, angaita makore maviri apfuura. Ndakapinda rimwe zuva. Zino ini ndinofanira kutaura chokwadi chese. Munoona, haudi kungonyenyeredza chero chinhu. Unofanira kutaura chokwadi chese.
And I've expressed to you my love for my wife. But yet we have to watch in them things. I'm telling you the truth.
Uye ndakuratidzai rudo rwangu kumudzimai wangu. Asi zvakadaro, tinofanira kutarisa muzvinhu izvozvo. Ndiri kukutaurirai chokwadi.
The Heavenly Father, who is my witness right here now, knows his truth.
Baba vekudenga, vanova chapupu changu ipo pano zvino, vanoziva kuti ichokwadi.
Oh, at the house, how it is, just this, that, and everything. The poor little thing is going through the change of life at this time, menopause.
Oh, pamba zviri, zvingori izvi neizvo nezvose. Mudzimai mudiki anonzwisa tsitsi ari kupfuura nemukushanduka kweupenyu panguva ino, kuguma kubara kwemudzimai.
And for the last couple of years, about 2 years ago, when we had a physical, then the doctor found a tumor on the left ovary.
Zvino, kwemakore mashoma apfuura, angaite makore maviri apfuura, apo patakava nekuongororwa kwemuviri. Zvino, chiremba akawana bundu panhengo yechibereko.
It had grown to about the size of a walnut.
Rakanga rakura kuda semakurira akaita nyimo.
He said, "Let me examine that again, Brother Branham."
Akati, regai ndiriongorore zvakare hama Branham.
Said about 3 months if that goes growing has come out.
Akati, ingaita mwedzi mitatu kana rikaramba richikura rinofanira kubudiswa.
Well, then but just before that, I got something to tell you. I forgot that.
Zvakanaka, zvino isu, asi izvi zvisati zvaitika, ndine chimwe chinhu chandinoda kukuudzai, ndazvikanganwa izvozvo.
One day I come in and from the house and I was come in to do something and I turn around and went out.
Rimwe zuva ndakapinda, uye kubva pamba, zvino ndakapinda kuti ndiite chimwe chinhu. Zvino ndakatendeuka zvino ndokubuda panze.
She said, can you go downtown with me, Bill? And I said, not right now, honey.
Zvino ndakati, iye akati, ungaenda neni here kudhorobha, Bill? Zvino ndikati, kwete iko zvino mudiwa.
And she said, what are we going to do about Becky?
Zvino iye akati, kuti tichazoitei nezvaBecky zvakati zvikati.
I said, well, honey, I don't know just what to do.
Ndikati, zvakanaka mudiwa, ini handitombozivi zvekuita.
And then something came up, and she was so nervous she could hardly hold herself together, people at the house all night long.
Zvino pakava nechimwe chinhu chakamuka uye aihuta-huta zvakanyanya zvekuti aitotadza kuzvibata akadzikama vanhu vari pamba usiku hwese.
Like night before last evening, 1 o'clock in the morning, here were people in, around the house, around the windows and everything.
Uye seusiku hwamarimwe zuro, kunyangwe na 1 o'clock mangwanani, epano paiva navanhu vaivepo, mese mumba nepane mawindo uye nese.
So then, she was real nervous, And she said something to me snappy that she oughtn't have said it. See?
Uye ipapo aihuta huta kwazo. Zino akataura chimwe chinhu kwandiri zvine hasha izo zvaisafanira kuti ataure. Maona.
She said, then Bill, you're always gone and I have to take care of these children myself.
Akati, zino Bill, unogara wakaenda uye ini ndinofanira kuchengeta vana ava pachangu.
She said, you're never here. We can't make our decisions together. You're either out and gone.
Akati, autombogari pano atigone kuita sarudzo dzedu pamwe chete iwe pamwe unenge wabuda woenda.
She started crying when I shut the door.
Zino akatanga kuchema ndokupinda mukati akavhara musuo.
Right then I said, oh, poor little fella. I said, my heart. I started out.
Pakare ipapo ndakabva ndati, oh, munhu mudiki anonzwisa urombo. Ndikati, ini zvangu ndinofanira. Zino ndakatanga kubuda panze.
And it said, read 2 Chronicles 22.
Zino rakati, verenga makoronike echipiri 22.
If when Miriam rebuked Moses for marrying an Ethiopian girl, be better that her father had spit in her face than to do this.
Paiva apo Miriam akatsiura Moses nekuda kwekuroora musikana wekuEthiopia. Zvaive nani kuti baba vake vamusvipire kumeso kwake pane kuita izvi.
And I went back in and I said, sweetheart, you said the wrong thing. And she was crying.
Zvino ndakadzokera mukati ndikati, mudiwa, wataura chinhu chisiricho. Zvino aichema.
I said, you said the wrong thing, honey. God's going to make you pay for that.
Ndikati, wataura chinhu chisiricho, mudiwa. Mwari vari kuzoita kuti uchibhadharire.
You shouldn't have done that. I'm all tore up myself. You shouldn't have said that.
Haufaniri kunge waita izvozvo. Ini ndiri kushishikanawo pachangu. Iwe haufaniri kunge wataura izvozvo.
And she said, well, Bill, I get so tore up.
Zvino iye akati, zvakanaka, Bill, ndinokanganisika kwazvo.
And I just turned and walked back because I know she wasn't in the mood to receive it. So I went back out.
Zino, ndakangotendeuka ndokufamba ndichidzokera, nokuti ndaiziva kuti akanga asiri mumamiriro ekuzvigamuchira. Saka ndakadzokera panze.
And the next examination about a month after that showed the tumor.
Zino kuongororwa kwakatevera, unenge mwedzi mushure maizvozvo, kwakaratidza bundu.
Last year, here come again. When she tried again, now it was up the size of an orange.
Gore rapera. Hezo, rakadzoka zvakare. Paakazviedza zvakare, zvino raive rakura zvokusvika raita seranjisi.
The doctor said, don't put it off any longer. You must operate.
Chiremba akati, usarambe uchimunonokera zvakare, unofanira kuvhiya.
That's a fast growing tumor is malignant.
Ibundu riri kukurumidza kukura, rave kenza.
If it gets off that O-ring is hooked into the side, what are you going to do?
Kana rikawana chikafu uye rikakochekera parutivi, uchaitei?
So doctor, we have faith in God.
Ndikati chiremba, tine kutenda muna Mwari.
I never said to the church, and I let it go. We started praying.
Andina kumbobvira ndakazvitaura kuchechi kana chinhu. Ndakangozvisiya zvakadaro. Takatanga kunamata.
I said, Lord God, help us, please, I pray you help us.
Zvino ndakati, Ishe Mwari, tibatsireiwo ndapota. Ndinonamata kuti mutibatsire.
And all night that tumor growed on and on.
Uye nekungoenda saizvozvo, bundu rakaramba richingokura.
Then when we left to go to Tucson, our doctor at home sent word to a doctor friend of his there.
Zvino patakasumuka kuenda ku Tucson, chiremba wedu wekumba akatumira shoko kuna chiremba shamwari yake ikoko.
Said, if you must take this tumor from Miss Branham at once, said if you don't, it's going to turn malignant.
Akati, kana unofanira kubvisa bundu iri kubva pana Mai Branham izvozvi. Akati kana ukasadaro richapedzisira rave kenza.
Told him, said, the tumor has already grown within a year from the size of a walnut until the size of about a grapefruit. It had gotten so big.
Ndokumuudza akati, bundu racho ratokura mugore rimwe chete kubva pakukura senyimo kusvika rakura zvingaita segrapefruit. Raive rakura kwazvo.
There it was pushed out on her side. Like that. And the other day, she put it off going. I said, try. We prayed. We cried. We begged. Everything. Nothing to take place.
Herinoi iro, raka budikira kunze parutivi rwake kudai. Uye rimwe zuva iye iye. akanga asiyana nazo zvokuenda. Ndikati yedza, takanamata, takachema, takakumbira zvese, hapana chakaitika.
Then she's going, had to go yesterday she went to the doctor for the final.
Zino aive ave kuenda, aifanira kuenda pekupedzesera, regai tione nezuro. Hongu, nezuro akaenda kwa chiremba kekupedzesera.
I said, well, I hate to do it, but we'll probably have to give in.
Ndikati zvakanaka, ndinovenga kuzviita, asi isu pamwe zvichida tichafanira kutobvuma.
And then honey, you'll just have to give in to have it taken out because it's getting so big, our faith is not sufficient.
Uye zvemudiwa uchazongofanira kuti ubvume kuti uve ne uite kuti rigobuditswa nekuti riri kukura zvakanyanya. Kutenda kwedu hakuna kukwana.
So day before yesterday, before I left Norton, she said, don't call me till after you have Brother Jack's service that night.
Saka marimwe zuro ndisati ndabva ndichiziva, akati usandifonera kusvikira wapedza shumiro yahama Jack usiku ihoho.
Then tell me what kind of a meeting you had and how all the people are down in Shreveport. And I said, I'll give you what the doctor said.
Zvino wozondiudza kuti imhando rudzii yemusangano wawava nawo uye kuti vanhu vari sei zasi kuShreveport. Ipapo akati ndichakupa zvinenge zvataurwa nachiremba.
I said, all right, honey. And I hung up.
Ndikati zvakanaka mudiwa uye ndakadzorera runare.
Yesterday, day before yesterday, when I started to leave there in the house, I went in and...
Nezuro, marimwe zuro, pandakatanga kubva ikoko, mumba, ndakapinda zvino.
Always when we leave, all the kiddies and all of us get together and kneel around there in the room and pray.
Nguva dzose patinobva, vana vese nesu tese, tinoungana pamwe chete, topfugama, imo mese mukamuri, uye tonamata.
And the Lord, we tell the Lord, when I'm going overseas, I say, Lord Jesus, take care of my family.
Uye ishe, tinoudza ishe, kana ndichienda mhiri kwemakungwa, ndinoti, ishe Jesu, chengetai mhuri yangu.
And they pray for me that God will help me and we can meet together again.
Uye iwo vanondinamatira kuti Mwari vandibatsire kuti tizosangana pamwe chete zvakare.
And all the kids start crying and things, you know how it is.
Zvino vana vose vanotanga kuchema nezvakadaro, munoziva, nokuti munoziva zvazviri.
Talk about President Kennedy being shot.
Taura nezvemutungamiriri wenyika Kennedy achipfurwa.
I've had to be guarded many times from being shot with an infrared scope, maybe 300-400 yards away at night time.
Ndaitozofanira kuchengetedzwa kakawanda kubva pakupfurwa neinfrared scope pamwe kure mayadhi mazana matatu kana mana panguva yeusiku.
You can see the same scan daytime through that spotter scope at night.
Vanotogona kuona zvakafanana sezvavanogona panguva yamasikati kuburikidza nespotter scope usiku.
And I've been in Catholic countries where radicals and everything down in Mexico there where they sent back there.
Uye ndakanga ndiri kunyika dzechikatorike uko vaya vanopfurira mwere nezvimwe zvose zasi muMexico uko vakatitumira ikoko.
Send word, telegram, messages, wrote everything, we'll get you tonight and so forth like that, going in and out and looking for it.
Uye ndokutumira shoko, mashoko, telegram, akanyorwa nazvose hazo, tichakuwana manhero ano, uye nezvimwe zvakadaro, vachipinda nekubuda, uye vachinditsvaga.
Perhaps I will get it sometime, that's all right, but I've got something to take care of me when that time comes.
Uye pamwe zvichandiwana, pane imwe nguva, izvozvo zvakanaka, asi ini ndine chimwe chinhu, chichandichengetedza kana nguva iyoyo yasvika, munoona.
And then, when I started... to leave again just by myself the other day, I knelt down day before yesterday, and I knelt down in the room.
Zino ipapo pandakatanga kubva zvakare ndingori ndega rimwe zuva ndakapfugama pasi marimwe zuro uye ndakapfugama mukamuri.
I looked around, I've been there a couple days, lonesome, nobody there at the house.
Zino ndakatarisa, ini ndaive ndavapo kwemazuva mashoma, ndakasurukirwa. Pasina munhu ipapo pamba.
I said, Heavenly Father, I pray you be merciful now. Help me, I'm going down to Shreveport to do everything I can to help your kingdom.
Zvino ndakati, Baba vekudenga, ndinonamata kuti imi muve netsitsi zvino, uye mundibatsire. Ndiri kuenda zasi kuShreveport kunoita zvose zvandinogona kubatsira umambo hwenyu.
I said, how many times has my wife and I knelt here in the room like this? We prayed, and today I'm so lonesome far.
Ndakati, inguva dzakawanda zvakadii, mudzimai wangu neni tichipfugama pano mukamuri ino seizvi,
tonamata, zvino nhasi ndakasurukirwa kwazvo naye.
I said, tomorrow she goes in and perhaps I'll not be able to finish my meetings because she'll perhaps be taken to the hospital for this great tumor that we've asked you to take away.
Uye ndikati, mangwana anopinda mukati, uye zvimwe handigoni kupedza misangano yangu, nokuti pamwe achaendeswa kuchipatara, nokuda kwebundu guru iri rataka kukumbirai kuti mubvise.
It's growing and growing, so now it must be taken away. I said, I beg to you.
Riri kukura nekukura, kusikira zvino, rinofanira kubviswa. Zvino ndikati, ndakumbira kwamuri.
I said, Lord, if she said something wrong when there I was torn up, if she said something wrong.
Zvino ndakati, Ishe, kana akataura chinhu chisiri icho apo iye apo paya ndaive ndakakanganisika, kana akataura chimwe chinhu chisina kunaka.
I said, Lord, just think, she's never one time, not one time has she ever said one thing to me going in your meetings.
Ndikati, Ishe, chimbofungai, haana kana nguva imwe chete, hapana nguva imwe chete yaakambotaura chinhu chimwe kwandiri ndichienda kumisangano yenyu.
I said, she's always had my clothes clean and ready and hold me by the hand and cry and pray and say, if I could just do something to help the Lord.
Ndakati, muchadaro, anogara nguva dzose aine mbatya dzangu dzakachena uye dzakagadzirira, uye anondibata neruoko rwake uye ochema achinamata uye oti, dai ndaigona kuita chimwe chinhu kubatsira Ishe.
I said, look at her condition, Lord. And please don't, Lord.
Uye ndakati, tarisai chinhano chake Ishe. Uye musa zviite, musa daro, ndapota, musa daro Ishe.
And I said, God help her, I pray that you'll be merciful to her.
Zvino ndakati, Mwari mubatsirei, ndinonamata kuti mugova netsitsi kwaari.
And if she has to go through that operation, help her through.
Zvino kana iye achizopfuura nemukuvhiiwa kuya, mubatsirei kuyambuka.
Lord, if I lose her now, I don't know what to do.
Ishe, kana ndikarasikirwa naye zvino, handizivi kuti ndinozodii.
I'm an old man, and there are little kids to be raised, and what could I do?
Ndiri murume akwegura, uye nevana vadiki vanoda kurerwa, zvino ndinoitawo sei.
Be merciful to her. Lord, you know how I love her, and I just pray that you'll help her.
Ivaiwo netsitsi kwaari, Ishe, imi munoziva kuti ndinomuda sei, uye ndikati ndinongonamata kuti imi mumubatsire.
And as I was praying, I heard something say, stand up on your feet.
Zvino pandakanga ndichinamata, ndakanzwa chimwe chinhu chichiti, simuka netsoka dzako.
I just went ahead praying because I thought maybe I imagined that.
Zvino ini ndakaenderera mberi ndichinamata nekuti ndakafunga kuti pamwe ndafungidzira izvozvo.
As I prayed on something said, stand up on your feet.
Zvino pandakaramba ndichinamata, chimwe chinhu chakati, simuka netsoka dzako.
And I stopped praying and looked up.
Zvino ndakamira kunamata, ndokutarisa mudenga.
And the picture of Christ, the one that, I never did care for Selman's picture. I like Hoffman's picture, the head of 33, you know.
Uye mufananidzo waKristo mumwe chete uyo, handina kumbobvira ndakaita hanya nemufananidzo waSelman. Ndinofarira mufananidzo waHoffman, musoro pamakumi matatu nematatu. Munoziva.
I've got a big picture of it because when I seen him in the vision that time, that's just the way he looked.
Uye ndine mufananidzo mukuru wavo, nekuti pandakamuona muchiratidzo panguva iya, ndiyo nzira yaitaridzika nayo.
And there it was, I got a fixed so that he'd be looking right at me when I was praying in this picture.
Zvino hoyo pawaiva, ndakauisa pekuti iye anenge akanditarisa pandinenge ndichinamata mumufananidzo uyu.
Now I looked up there and I looked at the picture and looked all around, I thought.
Zvino ndakatarisa kumusoro ikoko, zvino ndakatarisa kumufananidzo, uye ndakatarisa kwese kwese, ndakafunga.
What was that? Stand up on your feet. I thought, well, I'll stand up on my feet. And I got up on my feet.
Changa chiri chii ichocho. Simuka netsoka dzako. Ndakafunga. Zvakanaka. Ndichasimuka netsoka dzangu. Zvino ndakasimuka netsoka dzangu.
Just that same voice that spoke up there on the hill that night. Same one that always come.
Ringori izwi rimwe chete rakataura kumusoro uko pachikomo. Usiku huya. Mumwe chete uyo anogara achiuya.
I said, Lord God, was that you speaking to your servant?
Ndakati, Ishe Mwari, anga ari imi here manga muri kutaura kune muranda wenyu?
He said, just say the word.
Praise God.
And there will be no more tumor.
Iye akati, chingo taura shoko. Uye ipapo hapachazovi nebundu zvachose.
I stood there a little bit to get to myself right. Many of you knows in here the people in the tabernacle knows what was that she had it.
Ndakamira ipapo zvishoma kuti ndizvidzikamise. Vazhinji venyu munoziva muno nevanhu vari mutabernacle vanoziva zvazaive kuti aiva naro.
I said, then I say in the name of the Lord Jesus Christ that that tumor shall leave her.
Ndakati, zvino ndinotaura nemuzita raIshe Jesu Kristu kuti bundu iroro richamusiya.
Been bothered so bad she'd been in bed for 3 or 4 days with it.
Raimunetsa zvakanyanya aive arere pamubhedha kwemazuva matatu kana mana naro.
I said, they will never even find a trace of it.
Ndikati, havatombowani kana muhwezva waro.
Well, the Lord my God, who is creator, who can stop winds and storms, who can rebuke the seas and bring forth out. He's the creator of heavens and earth.
Nokuti Ishe Mwari wangu anova musiki, anogona kumisa mhepo nemadutu, uye anogona kutsiura makungwa nekuunza izvozvo. Ndiye musiki wematenga nenyika.
I love him and believe him. I believe that this time is now nearing when these things are to be.
Uye ndinomuda nekumutenda. Uye ndinotenda kuti nguva yacho yave pedyo apo zvinhu izvi zvichaitika.
And you who could create a squirrel and put it into existence can take an enemy out of existence.
Zvino imi maikwanisa kusika tsindi nekuita kuti ivepo, munogona kubvisa muvengi obva asavapo.
I said, when the devil wrapped himself in the storm, the winds is God's creation, the water is God's creation, but the devil got into it. That's what did it and put a spasm in the sea like that.
Ndakati, apo diabore, paka ziputira mudutu, mepo chisikwa chamwari, mvura chisikwa chamwari, asi diabore akapinda mairi, ndizo zvakazviita, uye akaisa kusagadzikana mugungwa saizvozvo.
I said, you could calm it, and you that could calm that can take away the tumor from my wife.
Ndakati, imi maikwanisa kuidzikamisa, uye imi makakwanisa kudzikamisa izvozvo, munogona kubvisa bundu kubva pamudzimai wangu.
And I say that it is done right now. Never shall it be found anymore. It's finished.
Zvino ndinoti, izvozvo zvapera iko zvino. Harichatombowanikwi zvachose, zvapera.
I went out of there with the assurance, told my son and daughter-in-law.
Ndakabva ipapo ndine kugutsikana, ndikaudza mwanakomana wangu nemuroora.
We come on down last night. I ran here real quick to have the meeting. Went back, called her, and she knew nothing about it yet. I didn't tell her.
Takauya zasi kuno, zvino usiku hwapfuura, ndakamhanya kuno nekukasika chaiko kuti ndive nemusangano. Ndikadzokera, ndikamufonera. Uye, iye haana chaakanga ati aziva pamusoro pazvo. Handina kumuudza.
And when she called, she was just all happy. She said, Billy, I got something to tell you, honey.
Zvino paakafona, akanga achingofara kwazvo. Iye akati, Billy, ndine chimwe chinhu chandinoda kukuudza mudiwa.
She said, there isn't one sign of tumor left nowhere. The doctor said he couldn't find a thing.
Iye akati, hapana kana chiratidzo chimwe chete chebundu chasara papi zvapo. Chiremba ati haana kumboona kana chinhu.
She said, I was so happy, Mrs. Norman and Mandy's sisters, here, 2 or 3 of them was with us here in the room.
Akati ndafara kwazvo. Uye mai Norman nehanzvadzi dzakawanda pano vaviri kana vatatu vavo vaiva nesu kuno mukamuri.
She said, the doctor said, and you mean to say I can't understand.
Iye akati, chiremba ati, uye imi munoreva kudaro, handigone kuzvinzwisisa.
A month ago was a tumor that had the size of a grapefruit and said, Mrs. Brown, rest assured there's not one sign of tumor about you nowhere.
Mwedzi wapfuura, raiva bundu ipapo rakanga rakakura segrapefruit. Uye akati, Mai Branham, ivai nekugutsikana, hapana kana chiratidzo chimwe chete zvacho chebundu pamuri zvachose.
So Lord our God.
Ndi Ishe Mwari wedu.
A Thanksgiving Day. Oh, thank God for the gift of Jesus Christ, that supreme gift. That is the same yesterday, today, and forever.
Zuva rekupa kutenda. Oh, tinotenda Mwari nechipo chaJesu Kristo. Chipo chepamusoro-soro. Chinova chimwe chete zuro, nasi, nekusingaperi.
That is true. I don't believe in taking oaths by the heavens or by the earth or nothing else. But with the Bible over my heart, the God whom I love knows that every word of that is solemnly the truth.
Ichokwadi, anditende mune kupika nematenga kana nenyika kana chimwe chino. Asine Bhaibheri riri pamoyo pangu, uye naMwari uyo wandinoda, anoziva kuti shoko rega rega raizvozvo ndere chokwadi zvemazviro kwazvo.
Thanksgiving Day.
Zuva rekupa kutenda.
Well, I thought tomorrow I had, or the next few days, I might have to even leave the meeting to go.
Pandaifunga, mangwana ndinenge ndine, kana mazuva mashoma anotevera, ndinogona kuzofanira kusiya musangano ndichienda.
Couldn't even promise the people that I would be back at Christmas time at home for my children to bring them back home again for Christmas.
Handaikwanisa kana kuvimbisa vanhu kuti ndaizodzoka nenguva yeKisimusi kumusha kuitira vana vangu kuvaunza kumusha zvekare kuKisimusi.
Knowing quivering down my heart that an operation waited my wife with a tumor the size of a grapefruit. There it was.
Ndichiziva ndichidedera pakadzika pemoyo wangu kuti kuvhiiwa kwaive kwakamirira mudzimai wangu. Aine bundu rakakura segrapefruit. Zvino heri noi iro.
And the very word of God that said, say what you will and it'll be that way.
Uye shoko chairo ramwari rakati, taura chaunoda, uye zvichava saizvozvo.
I said the tumor is gone. They'll never find it no more. It's gone today.
Zvino ndakati, bundu raenda. Havachatomboriwani zvachose. Zvino raenda. Nasi.
And the best surgeon, best doctors there was in the staff at Tucson, Arizona. When a few days ago there was a great big tumor like that, and the same doctor could find no trace of it all.
Zino chiremba anovia wepam soro soro, navana chiremba wepam soro soro vaivepo, pavashandi ava mu Tucson, Arizona. Apo, mazua mashoma apfura, pakanga paine bundu guru rakakura sokudai. Zino chiremba mumwe chete, haana kuwana kana muweza waro zvachose.
And what a free statement like this that Miss Brown has no sign of tumor nowhere at all.
Uye akanyora chirevo chepachena seichi kuti Mai Branham havana chiratidzo chebundu chero papi hapo zvachose.
Oh, thanksgiving to God. This is a day of thanksgiving to me.
Oh, kupa kutenda kuna Mwari. Iri izuva rekupa kutenda kwandiri.
To know above that that someday that little face that I married there.
Kuziva kuti pamusoro pazo, rimwe zuva chiso chidiki chiya chandakarora uko.
Glory to God, someday these old age marks of death will fade away and I will be there in the likeness of youth and never no more to get old.
Kubwinya kuna Mwari, rimwe zuva mavanga aya ekuchembera erufu achanyangadika. Uye atichange tiri komu mufananidzo wehudiki. Uye hatichazochemberi zvakare.
The gift of God through Jesus Christ of the Holy Ghost that we have received now is what gives us this anchor.
Zvino chipo chaMwari kuburikidza naJesu Kristo chemweya mutsvene uyo watakagamuchira zvino ndiwo unotipa iyi hoko iyi.
Look at it today, friends. You talk about a thankful people. We have to be the most thankful people of everybody in the world.
Zvino tarisai pazviri nhasi shamwari. Munotaura nezvevanhu vanotenda. Isu tinofanira kuva vanhu vanonyatsotenda kudarika munhu wese ari munyika.
Besides the healing, besides these things that's taking place, what is it?
Kunze kwekupodzwa, kunze kwezvinhu izvi zviri kuitika. Chii ichocho?
It's the absolute assurance that the same God, by the same nature, the same pillar of fire, the same angel of God.
Ndiyo gutsikano yemazviro kwazo, yekuti Mwari mumwe chete, kubudikidza nehunhu humwe chete, shongwe yemoto imwe chete, mutuma waMwari mumwe chete.
The same Jesus, yesterday, today, and forever, is doing the same things by the same power, through the same name.
Jesu mumwe chete zuro. Nasi nekusingaperi, ari kuita zvinhu zvimwe chete, nesimba rimwe chete, kuburikidza nezita rimwe chete.
The anchor of the soul steadfast and sure.
Ihoko yakadii yemunhu wemukati, yakasimba uye yechokwadi.
May the Lord God of heaven richly bless you, everyone.
Dai ishe mwari wekudenga akuropafadzai zvakanyanya mumwe nemumwe.
Let us bow our heads.
Ngati kota misei misoro yedu.
Lord, I am so grateful, Lord. I don't know what to say. I just can't express it.
Ishe, ndinotenda zvikuru. Ishe, ini handizivi kuti ndotaura kuti kudii. Handitongogoni kuzvitaura.
When that hymn was sang a while ago, then people singing that song, my heart is jumped for joy.
Apo rwiyo rwuya parwaimbwa nguva yapfuura, uye ivo vanhu vachiimba rwiyo irworwo, mumoyo mangu mangosvetuka nemufaro.
And the testimony came upon my heart.
Zvino chapupu chauya pamoyo wangu.
My heavenly Father, thou knowest these things are true.
Uye zvino baba vekudenga, imi munoziva zvinhu izvi kuti ndezve chokwadi.
Thou knowest the depths of my heart that it is the truth.
Imi munoziva kubva pakadzika pemoyo wangu kuti uye kuti ichocho ichokwadi.
I have no reason, Lord, to tell nothing but that which is right.
Handina chikonzero ishe chekuvaudza chimwe kunze kweicho chinova chokwadi.
And I pray, God, that today may my heart feel to see all these Christian brothers and sisters here who are my brothers and sisters in the bonds of Christ.
Uye ndinonamata Mwari kuti nasi, dai moyo wangu wanzwa kuona hama nehanzvadzi idzi dzose dzechikristu pano, vanova hama dzangu nehanzvadzi dzangu muzvisungiso zvaKristu.
Rejoice with me with thanksgiving for my little companion that I have spared. And
vafare pamwe neni nekupa kutenda nokuda kwemudikani wangu mudiki achengetedzwa.
Let praise God. Let nature praise God. Let all that's got breath praise God and be thankful for this great time we have.
Nyika ngairumbidze Mwari. Regai zvisvikwa zvirumbidze Mwari. Regai zvose zvine upenyu zvirumbidze Mwari. Uye muve nekutenda nekuda kwenguva huru iyi yatinayo.
Dear Heavenly Father, there I see there's a little boy sitting here in a wheelchair.
Baba vekudenga vanodikanwa, apo ndinoona apo pane mukomana muduku akagara pano muwheelchair.
There are others in here who are sick and needy.
Pane vamwe vari muno vari kurwara uye vane zvishuwo.
And just as you're the God of salvation for our souls, you're the God that heals all of our diseases and our afflictions.
Uye sezva muri Mwari weruponeso rwemweya yedu, muri Mwari anopodza zvirwere zvedu zvose nematambudziko edu.
And you're still with these testimonies, just one or two, when they rank into the thousands that your humble servant has seen you perform and do without one blemish in it anywhere.
Uye muchiri nezvapupu izvi chingori chimwe chete kana zviviri, apo zviri zvinosvika muzviuru izvo muranda wenyu akazvininipisa akakuonai muchiita pamwe nekubata pasina chipomerwa chimwe chete mazviri chero kupi hako.
And we know that you're still Jehovah Jireh, and you have already provided the sacrifice for the healing.
Uye tinoziva kuti imi muchiri Jehovah Jireh, uye makatopa nechekare chipiriso chekupodza.
The very God that removed that tumor out of my wife's side. You're just as much God right here in Shreveport as you are in Tucson.
Mwari mumwe chete akabvisa bunduri yaparutivi rwemudzimai wangu. Mungori Mwari mumwe chete ipo pano paShreveport sezvamuri kuTucson.
And yet I was miles, 2,000 miles from her at the time.
Uye zvisinei, ndaiva mamaira zviuru zviviri zvemamaira kubva paari panguva iyoyo.
I pray, God, that your holy presence will fill this tabernacle today with healing power that will heal every sick person that's here.
Ndinonamata Mwari kuti upo hwenyu hutsvene huzadze tabernacle iri nhasi nesimba rinopodza kuti ripodze munhu wese ari kurwara ari pano.
That these Thanksgiving blessings might continue to ring out back and forth across the country, Lord. That you're the same yesterday, today, and forever.
Kuti maropafadzo ekupa kutenda aya aenderere mberi kurira shure nemberi munyika yose ishe kuti muri mumwe chete zuro nasi nekusingaperi.
Renity eternal God.
Zvitei Mwari vekusingaperi.
Now as you people are sitting here, put your hands over on one another and pray.
Zvino sezo imi vanhu makagara muno isai maoko enyu mumwe pane mumwe uye munamate.
Connect yourselves together by unity of faith in the presence of God.
Zvibatanidzei pachenyu pamwe chete nekubatana kwekutenda muhupo hwaMwari.
And remember that each one of you are privileged.
Uye rangarirai kuti mumwe nemumwe wenyu makaitirwa rombo rakanaka.
God will judge me whether I've told you the truth or not.
Mwari vachanditonga kuti ndakuudzai chokwadi here kana kwete.
Has it ever failed? Have I ever told you anything but what happened?
Zvakambokundikana here? Ndakambokuudzai chimwe chinhu here kunze kwezvakaitika?
As Samuel said that time, that's when he's going to make a king Saul.
Sekutaura kwakaita Samueri panguva iya, sepaya pavaizoita mambo Sauro.
He said, have I ever told you anything in the name of the Lord, but what come to pass?
Akati, ndakambokuudzai here chero chinhu muzita rashe, asi izvo zvakaitika?
Have I ever begged you for your money for my food?
Ndakambokukumbirai mari yenyu here kuitira chikafu changu?
No, Samuel, but we still want the king. We still want our own earthly king.
Kwete, Samueri, asi tichiri kuda mambo. Isu tichiri kuda mambo wedu wepanyika.
Did Samuel know that God was our king?
Zvino Samueri aiziva kuti Mwari ndiye aiva mambo wavo.
I tell you this morning, folks, I'll bring you to record. Have you ever seen the gift of God fail one time that we read about this morning?
Ndinokuudzai mangwanani ano vanhu wee, ndinokudzorerai kune zvakamboitika. Makamboona here chipo chaMwari chakakundikana pane imwe nguva chataverenga nezvacho mangwanani ano?
No, sir, it's Jesus Christ. It can't fail.
Kwete, changamire, ndi Jesu Kristo. Hachigone kukundika.
Science has proved it. The church knows it.
Science yakazviratidza. Kereke inozviziva.
And he's here right now. Right at this minute. He's here.
Uye ari pano izvozvi. Pa minute ino. Ari pano.
And the only thing it lacks is for your faith to pick up that word and anoint it to yourself. And he'll heal you.
Zvino chini choga charino shaya. Ndeche kuti kutenda kwako kunonge shoko iroro uye worizodza kwauri zvino iye achakupodza.
And with your hands on one another, cry out to God with all your heart.
Zvino nemaoko enyu ari pamusoro pemumwe nemumwe wenyu danidzira kuna Mwari nemoyo wako wose uye uti,
Lord God, creator of heavens and earth, you can stop the storm 2,000 years ago. You did it and you do it again right now.
Ishe Mwari, musiki wematenga nenyika, imi munogona kumisa dutu, makore zviuru zviviri zvakapfuura, makazviita, uye munozviita zvakare iko zvino.
And you stop my sickness, you make me well, I'm grateful in my heart for you, the Almighty God.
Uye munomisa urwere wangu, munondipodza, zvino ndinotenda mumoyo mangu. Nokuda kwenyu Mwari Sama Simba.